maita henyu amanevo ndinotenda zvakataurwa nadhavhidhi ndakafara pavakati kwandiri ngatiendei kuimba yajehovha pane chimwe chinhu pamusoro pesunday school chisipo pane zvimwe zvikamu zveshumiro nguva ipi zvayo mukufamba kwezuva tichangomuka kubva mukuzorora pakanaka kwousiku uye tiri kungonzwa zvakasiyana uye watovandudzwa nekugadzirira zuva. Zvino tinonzwisisa kuti manheru apfuura takabvunza vanhu kana vaive nechechi yava yavaipinda pavaishanya kana ndinoreva vagara vari nhengo dzemachechi kuti vanofanira kunge vachipindira kuchechi kwavo mangwanani ano, nekuti isu tiri vanosanganisira masangano ose hatingofariri kutora vanhu kubva kune ungano yavo. Uye ini ndakanenerwa nguva dzakawanda kuti ndinowanira mhosva mamwe machechi. Hazvisirizvo, handiwaniri mhosva mamwe machechi. Ndinowanira mhosva nguva zhinji zvinhu zvavanotendera, asi handiwaniri chechi mhosva. Asi nguva zhinji havanodzidzisa zvinhu zvinopesana nemagwaro. Zvino ini ndinotsiura izvozvo, uye pavanoita zvinhu zvakazara zvivi nekuzvitendera kuti zviitwe mumachechi avo, ndinozvitsiura. Asi kwete sezvazvinotaurwa, ndine shamwari dzakawanda dzechikatorike dzakagara pano, uye handimbopomera vanhu vechikatorike. Ndinowanira mhosva dzidziso yechechi yechikatorike nekuti handitende kuti iri mumagwaro, uye handivatsiuri zvingapfuura kutsiura kwandinoita vemasangano echiprotestanti, nekuti handifunge kuti zviri mumagwaro. Uye ini ndine mungava wokumira neizvo zviri zvechokwadi. Maona, munoziva, Mwari vanokufarira kana ukava wakatendeka wakangoperera. Munoziva, nguva zhinji murume achitsvaga mukadzi, murume chaiye ane hurume paari, haambotsvagi zvachose musikana akaisvonaka kumeso kana zvimwe zvakadaro. Anoziva kuti izvozvo zvicharasika nerimwe ramazuva. Maona, anotsvaga mukadzi haari mukadzi muhunhu hwake, mukadzi chaiye. Uye kana akatendeka uye ari mukadzi chaiye, murume iyeye anomuyemura. Handina basa angave munhu akashata sei, uye angava achimhanya-mhanya zvakadini nevakadzi vakashata. Hakuna murume akashata munyika asi anoyemura mukadzi anomira chaizvo neizvo zvinofanira kunge zviri mukadzi. Ndizvo chaizvo, nekuti anokoshesa izvozvo. Zvino ndizvo zvazviri nekuparidza shoko. Kana munhu akamira nezvaanotenda, zvino kwete, rangarirai, Mwari vanoziva mwoyo wako. Uye kana ukamira nezvaunonyatsotenda kuti ndicho chokwadi, ipapo unozokwanisa kuva nekutenda mune zvauri kutaura pamusoro pazvo. Ndine shamwari dzakanaka dzakati kuti dziri pano. Hama Charlie Cox ndinoona vakagara kunze uko, uye mavhiki mashoma apfuura ndanga ndiri zasi kuKentucky ndinavo tichivhima tsindi uko kwandakawana kakuzorora. Hama Bankswood, uye zvino isu tichinyatsogadzirisa pfuti dzedu. Ivo, inofanira kuti yangu inyatsonaka zvekuti inokwanisa kupfuura chipikiri chine musoro wakapamhama pamayadhi 50 kana kuti handi nditokwanisi kundovhima. Maona, ndizvo zvoga. Saka zvinobetserei kupfuura chipikiri? Maona, nekuti kana uchipfuura tsindi uye uchipfuura musoro, musoro wayo zvichida idenderedzwa rakakura kudai, ukarova chero papi mukati medenderedzwa riri inchi, zvinenge zvakanaka. Munoona, chero papi mukati imomo. Mumwe wevakomana ava anoti, zvakanaka, ndarova tsindi, vanoendako vachinonhonga tsindi yacho. Asi kwandiri zvinofanira kunge zviri chaizvo izvo zvakakwana. Inofanira kuti irove chipikiri chacho, haifaniri kuzvipotsa nechikamu chimwe kubva muzvina cheinchi. Inofanira kurova pachipikiri chacho chaipo, kana kuti ndinobva ndasagadzikana nekusafara. Zvino ndakanga ndakagara pasi pane rimwe zuva mumasango, uye ndichiti, Ishe, sei ndiri mupengo akadai? Ko, makandiitireko kuti ndive mupengo akadai? Ndikati, zvino apo hama Banks vakaenda kundovhima nepfuti yavo, vakaidhonzera mudenga ndivapfuure nayo vachiona nemuteresikopu. Zvino iwe unongo pano neapo uno imwe inozopotsa nekuti kana yaka nyere dzakaisirwa unga kufactory dzinodaro chaizvo nekuti unenge uine unga wakati wandisei zvishoma neunga wakati shomekei zvishoma asi inondorova yakati potsei zvishoma kana inchi imwe chete kana maviri hama banks vanoti oh zvakanaka hazvo ndarova tsindi zvakangonaka izvozvo hazvimbo izvozvo hazvimbo vanetsi chali izvo zvimwe chete asi ini yangu inofanira kurova chipikiri chacho nepakati chaipo kana kuti zvinondikanganisa ndakati ndatove mupengo chaiye zvino ndakabva ndatanga kutarisa kumashure zvino ndikaona kuti upenyu hwangu hwakangodarowo ndiwo magadzirirwo angu uye ndikafunga zvino sei makandigadzira saizvozvo zvinotondiita kuti ndisagadzikane kana ikangopotsa nepadiki neuku kana neuko zvino ndiyo nzira iyo ishe yavakandizarurira ndakagara pasi ipapo kumusoro paglaton hallow kana chero ipo pacho pataiva tichivhima ipapo ndinotenda kuti panonzi daton asi tsindi dzinodya dzichikurumidza kwazvo ndinopati glaton saka ndiri pamusoro panzvimbo iyi ndakafunga ndizvozvo handaimbokwanisa kudzidzisa kuti kwaive negehena kusvika ndava nechokwadi nazvo maona uye nekudaro kana magwaro achifanotaura nezvekupodza kwamwari uye pano uratidzika sezvizvi uye sezvozvo kana pane gwaro rinoti baba mwanakomana nemweya mutsvene kuita sekunge kuna navamwari vatatu uye ipapo ndoona pane mumwe chete saka zvino ndinozokwanisa sei kungoita zvamasanga nezvemumwe womunhu zvaanotaura pamusoro pazvo ndongozvitora zvakadaro kana bhaibheri richitaura pamusoro pekufanotemera nenyasha uye pano rine mabasa uye pano rine nyasha uye ini handingangogoni kuzviparidza saizvozvo ndinofanira kupedza nyaya yacho nemo nemo nemubhaibheri kusvikira zvava kunyatsorovera chipikiri nemazvo maona kusvikira zvava kunyatsobuda zvakakwana kubudikidza nemagwaro zvino pandinozomira ndinonyatsove nekutenda mune zvandinenge ndichiita munoona uchiziva kuti zvauri kuparidza ichokwadi maona uye kana mumwe munhu akapesana nezvazvo unenge wakanyatsonzvera zvakakwana kusvikira wava kunyatsoziva zvaanotaura nepekumumisira munoona pano apa maona uye ndizvo zvazviri mwari vanotiita nenzira dzakasiyana kuti tizongokwanisa muhunyoro ndizvo zvinogadzira nyika kuti ive saizvozvo asi ndizvo zvinondiita kuva mhando yemunhu asina kugadzikana asiri kufara zvinofanira kuva zvakanyatsokwana uye ndiri kufara chaizvo manheru ano nhasi mangwanani ano pano kuti nditi ndinoziva kuti ishe jesu havana kufa iye anorarama uye anotongoripo pano izvozvi sezvaingove chero nguva ipi munyika pagarireya kana chero kumwe kupi hako ndiye mwanakomana wamwari mupenyu anorarama akamuka kuvakafa ari kwese kwese ndizvo uye dai ndakatadza kana ndikadzidzisa gwaro remumwe mwari wenhoroondo uye ndisinganyatsova nechokwadi chokuti anenge ari pano chaipo ndikadai ndakatovhiringika zvachose zvaindiita kuti ndinyanye kusagadzikana ndainge ndisingazive zvandainge ndichiita maona uye ndainge ndisingazive kwekuudzira vanhu saka zvino achaita zvakati kana kuti achaita zvokuti ini handaikwanisa kukuudzai handizive asi kana uchiziva kuti zvaakavimbisa anozviita uye wakamuona achizviita ipapo unoziva paunenge wakamira maona uye oona kuti mwari muurongwa hwake hukuru akanyatsoziva kuti ogadzira sei munhu wese kuti anyatsova chimwe chinhu nekuti achazovashandisa nechinangwa ichocho manzwa here mudzimai muduku uya kumusoro kuno chinguva chiduku chapfuura mai striker vachiimba pasina zvinoridzwa vanga vaine kamwe kanhu kadiki kemwe mhando kavanga vachifuridza nemakari kuti vawane chuni yavo kii yavo yavo kana chero zvamunodaidza muchiita uye vanokwanisa kumira vachiimba neinzwi rakanyatsodzika kwazvo zvino vari kwidza mudenga chiya heyo ngarava zvino munofanira kumbondinzwa ndichizviedza imwe nguva zvinenge zvakanyatsoipa asi munoona mwari vakaziva kuti vonyatsogadzira mukadzi uyu sei kuti agoita izvozvo uye ndiyo nzira yacho isu tese tine magadzirirwo akasiyana kana tikangokwanisa kuwana nzvimbo yedu muna kristu uye wobva wagara ipapo zvino womushumira munoona kamusikana kadiki kakagara pano mangwanani ano wheelchair ukomborerwe kamoyo kako kadiki chii chakakuremadza mudiwa muscle this this oh andikwanise kutaura shoko iroro kana ndangotanga dystrophy kana chingave chii ndizvo zvachiri here mudikani chakakuremadza kana kuti iporio porio unoziva Jesu anopodza tusikana tudiki Hadaro here kuti kasikana kadiki kakanaka kwazvo uye ini ndinotenda kuti Jesu achakurega uchiita zvakanaka usiku wapfuura vasikana vaive vaduku vaviri vakanga vakagara pano vaine chirwere chiya chekuti vanga pasina munhu pasi pano anoziva kuti chii tumini twavo tudiki twakadonha netutsoka twavo twakadonha tusikana tuviri twakanaka uye zvakaitika kuti ndinoziva amai vavo naambuya vavo Uye ndakangonzwa kutungamirirwa kutsiura diabore uyu aitambudza tunhu tudiki utwo twakagara ipapo pakare ipapo uye vanga vari mumawheelchair handizive kuti kwenguva yakadini zvino usiku hwapfuura nhau dzakauya dzichipararira neparunhare tusikana tudiki twasimuka tichifamba famba unozviona izvozvo kuti ishe mwari vakavaitira nyasha kwazvo oh vakanaka kwazvo kwatiri tinofanira kuwedzera kuvakoshesa Uye, ndaifunga manheru achangopfuura, musire mekunge ndaenda kumba, uye ndakarara hangu kwemaminitsi mashoma. Ndaifunga zvokuti, panenge mweya wabuda kubva mumunhu, chinenge chiri chii? Anenge ari munhu wemukati anenge abuda, haana kufa, anenge achiri mupenyu, maona, anorarama nokusingaperi. Uye vadikani vedu, vakatungamira seri kwechidzitiro, chino. Ari mumu mutumbi watisingazive kuti unenge uri chii hazvina kuzarurwa pane matanho matatu ezvinhu zvose pane danho remutumbi unofa mutumbi usingafe uye nemutumbi wakabwinyiswa maona sezvakangoita zvino zvino sokunge baba mwanakomana nemweya mutsvene zvinoenda mumashandire mamwe chete uye zvitatu izvi zvinoita mumwe chete kururamiswa kucheneswa nerubhabhatidzo rwemweya mutsvene mumafambiro mamwe chete zvinoita chinhu chimwe chete kwozoti uye munhu wemukati mutumbi nemweya zvinoita chinhu chimwe chete zvino zvinofambidzana muutatu uye zvinyamutatu chimwe nechimwe zvino ukatora chidimbu chegirazi chine makona matatu uye wachiisa muzuva chinoonesa mavara asi mavara manomwe anodzika kuita rimwe zvino ukatora chitsvuku utarisa chitsvuku kuburikidza nechitsvuku vangari vanoziva kuti runenge rwava ruvara rwakaita sei ruchena hazvishamise here izvi kuti chitsvuku kuburikidza nemuchitsvuku chinoratidza kuva chichena chitsvuku chiratidzo cherudzikinuro uye pauno mwari vanotarisa pazvivi zvedu zvitsvuku kuburikidza nemuropa dzvuku remwanakomana wavo anokosha zvinova zvichena saka asi anofanira kutarisa kuburikidza nemuropa kana zvikasadaro haazere nezvivi saka tinofanira kuva pasi peropa uye munhu wemukati paanosiya mutumbi uyu anofamba rwendo kuenda kunzvimbo yezororo mumutumbi uri mumufananidzo nechimiro chomutumbi uno asi hausi mhando yomutumbi uno uchatsangana nevadikani vako hauzokwanisa kumhoresa ruoko rwavo unokwanisa kutaura navo unokwanisa kuvatarisa vanongoratidzika sezvavari chaizvo pano nokuti paya petro najohani najakobho pavakaona mozisi naeriya vakavaziva pagomo rekushandurwa asi unenge uri mutumbi asi kwozoti kana mutumbi iwoyo wemhando yemutumbi wekudenga paunodzoka zvakare panyika unotora zvinhu zvinobatika zvawakambogara mazviri zvino wochibva waita mutumbi wakabwinyiswa zvino mutumbi iwoyo ndiwo wacho watichaona nawo ishe jesu ari mumutumbi wake wakamutswa kuvakafa hazvisati zvino zvava kuonekwa zvatichava ndizvo zvakataurwa napauro asi tinoziva tichava nemutumbi wakaita sewake pachake wakabwinyiswa nekuti tichamuona sezvaari uye maoko ose aya achembera akaunyana nezvizenga zvisisashande zvose izvi zvichanyangadikira murunako rwevechidiki imi harahwa nechemberi rangarirai imi izvi ndizvo izvozvo ndicho chiratidzo chekuwa zera renyu rekuchembera asi muri muko panenge pasisina mucherechedzo mumwe chete wechii zvacho chechivi asi sei mwari vakakugadzira sezvavakaita vakakusvitsa pane rimwe zera wanga wave nemakore angaite makumi maviri nemaviri makumi maviri nematatu okuberekwa wainge uri pawakanakisisa waidya chikafu uye uchiwedzera kusimba uye uri mutano we waiva uri munhu airatidzika zvakadini kuzara nesimba. Zvino mushure maizvozvo wakatanga kuunyana uchipera. Munoona rufu rwakapinda, asi murumuko uchembere hose huchabviswa. Ndakatarisa pano pamuparidzi muiki mutana nemudzimai wake vave nemakore ekumakumi masere. Ndinofungidzira hama nehanzvadzi Kid achiparidza evhangeri zvichida ndisati ndazvarwa. Zvino ini ndave mutana. Zvino ndinovaona vakagara pano muri duku yechikuru inoratidza kuva nerugare, uye ndinofunga kuti murumuko vachazoratidzika sei mumaunya okuchembera aya, nekudedera kwemaoko kwenhetemwa nekuremara neidzo imvi zvichanyangadikira murunako rwevechidiki. Zvinonyatsobhadhara kushumira Ishe. Zvinonyatsodaro. Tichamuona rimwe zuva. Handizivi kana Rosella Griffin aripo. Ndingade kuti ataure shoko rimwe chete kachidhakwa kadiki kakangobva mukupodzwa pano makore mashoma apfuura, uye izvi zvinogona kubatsira chimwe chidhakwa chiri pano. Atozofanirwa kuti aende kumba mangwanani ano. Zvakanaka, chiitiko chakanakisa. Ndakafunga manheru apfuura kuti ndaingadai ndakamuita kuti ataure chimwe chinhu. Ndaidaro dai ndainge ndakazviziva kuti ainge achienda mangwanani ano. Zvinhu zvakawanda zvandinoda kuti vanhu vepatabhanakeri vanzwe. Zvino pane here pano ari kuda kubhabhatidzwa mangwanani ano mumvura? Regai tione. Wechipiri 3:5-6 vanenge vatanhatu kana vanomwe vari pano kuti vabhabhatidzwe. Zvino shumiro yerubhabhatidzo ichatevera chidzidzo chino cheSunday School. Zvino kamuri yeSunday School yehanzvadzi yedu Arnold yetuvana twavo tuduku yavharwa, uye tichango kana muchida hanzvadzi Arnold changoti izvozvo zviende kumberi kusvikira zuva rinotevera, nekuti hatina kamuri yechikoro chacho. Uye ndichaverenga magwaro pano mumaminitsi mashoma ndichiitira vana vadiki, uye izvozvo ndinozovapa chimwe chinhu chekufunga pamusoro pacho zvakare. Uye svondo inouya munozoenderera mberi neshumiro dzenyu dzemazuva ese neSunday School. Zvino tinoda kutaura kuti hechino chimwe chinhu zvandinoda kutaura mangwanani ano. Ndakavaudza kuti vasaite izvi, asi vakangozviita zvakadaro. Maona, wanga uri mupiro wakaunzwa kwandiri nezuro manheru. Maona, mupiro ndakavaudza kuti vasadaro. Maona, uye vaka, asi vakazviita zvakadaro. Zvino ivo ndakanga ndisingazvizive kusvikira Billy paakandiudza kuti munina wangu Doc akanga aunza kwaari uko kumba kwake, uye handisati ndauverengana nhasi. Asi ndinotenda kuti zvakataurwa kuti kune ingaite mazana matatu kana kuti darike izvi shoma mazana matatu. Chii unorangarira here Doc kuti yanga iri chii? Yanga iri chii hama? Mazana matatu nemakumi maviri neina, gumi nemaviri. Ndinokutendai zvakanyanya. Zvino ndanga ndisiri kubasa kwenguva refu, munozviziva izvozvo, uye munyori wangu ari pano kana vamwe vavo vari pano mangwanani ano vanoziva kuti zvangu ini zvingada kubhadharwa nemari zvisinei kuti ndiri kupi. Ndiri pano pamusha zvinoita kuti ndishandise mari inopfuurira $100 pazuva yehofisi dzangu, nezvinhu zvinoshandiswa semahengechepfu nezvinhu zvakapoteredza pasi rose mune zvinoshandisa mari. Zvino ndinoda kutaura izvi kurudziro kunemi vanhu vari pano. Zvisinei, pauwandu hwakadai hwevanhu ndiwo mupiro wakakurisa wandati ndambotambira muupenyu hwangu. Munocherechedza here kuti zvinoda kusvika kudhora rimwe pamunhu? Uye kazhinji chero mupiro upi zvavo wekunze uko pabasa, kana munhu wese abhadhara zvakaenzana, ungange kuda masenzi makumi maviri nemaviri kana makumi maviri nemashanu pamunhu, asi uyu wanga uri dhora pamunhu. Nekuti ndinoziva kuti haungapinde mukati muno havatore mupiro panze, uye hamukwanise kumanikidzirana mukanzvimbo kano kadiki kanodarika vanhu vangaite mazana matatu. Ndinopokana. Munoziva kuti tabhanakeri ino inogara vakawanda sei hama Neville vanhu vangaite mazana matatu? Saka munoona ndinoda kuita dhora pamunhu. Mwari vanoziva kuti ndinokoshesa sei izvozvo. Ndinokutendai zvakanyanya, uye inobva yangoenda yakananga kubasa rashi. Ndinokutendai nokuda kwavo. Uye nezve kana vamwe vavo zvikaitika kuti vanenge vachisimuka usati hwave usiku, nekuti uye ini pandakaenda kumba usiku hwapfuura pamukova panga paine kabhokisi kadiki kakango garapo, kakadai, zino iliranga liri jeli, raka wanda, ndino tenda, raka vakune mungwe munu, muno ziwa, ndino farira jeli, uye ndi, ndino tenda na izozo.
And a sister here,
uye ha, anzazi iripano, sirina nindirege kudana zitaravo, isha marie pejiko kumuriedu, uye vaka siya chipo cheri udo zasi kwa amai vangu, chiri changu nichabili, amuzira anzazi, kuti ndino tenda sei nukuda kwacho, uye, ingo ya kadini ya chino uye, uye, oh, zinu zaka wanda, munu mzikisisa, uye ndilicho kwa alisha kuti, iye anu mzikisisa, uye saka, dinogo viimba kuti, acharopa faza mungu ne mungu wenyu, saka nyanyi sa kuwanda, ndino shuwa kuti, dae zaidae kuti, dae enda kuumbani mungu ne mungu wenyu, ndo, ndino gara nemi kukanguwa kadiki, ndo taura nemi, ndino daku ita izozo, asi izu, muno ziva zaziri, kungo gara, uri parwenu, tinofanira kuti tiende nekukurumidza. Pachokwadi, mushure chaimo meshumiro nhasi manheru, Ishe vachida, tichabuda mudunhu rino, tichingopedza shumiro. Tinofanira kuti ndibude muno 12 o'clock dzisati dzachaya. Ndine pandinodikanwa na 12 o'clock. Ndazara masikati ano. Uye ini, munoziva zvazviri, kungoramba uri parwendo, nguva dzose, vanhu vari kurwara, vari kufa, uye nguva dzakawanda, ndinoenda panzvimbo. Zvino, ndinenge ndakangomira ipapo, ndine mumwe munhu, anopinda, oti, munondiziva here, hama Branham? Kwete, handikuzivi, nai, ndainge ndakarara muchipatara, ndichifa, pamakauya, muchindinamatira, Ishe vakandipodza, ndakanga ndiri bofu, pamakasangana neni mumugwagwa, zuva iroro, kuona kukauya, maona, uye ini, ini. Andimbo ziva kuti chii. Asi ndiri kufunga, nguva imwe chete iyi yakaropa fadzwa. Ama Igan, kuti rimwe zuva apo, ndaparidza mharidzo yangu yekupedzisera. Ndanamatira munhu wekupedzisera uyo Ishe, anoda kuti ndinamatire. Ndobva ndaenda kumusha. Zvino, pamangwanani aya, erumuko, oh, richava zuva rakadini, mufaro wacho. Pandichamira ipapo paya, pachauya, mambokadzi wezasi, ndinogona kuona runziro yaive nayo. Ndichaona achiuya kumusoro uko, Billy Graham, runziro yaive nayo, Oral Roberts, vamwe vose, vana Sankey, Finney, Moody, Calvin, Knox, nevakadaro. Zvino, ndozoona boka rangu richiuya, oho, ndiyo uchava mufaro, ndiko kuchava kupfekedzwa kwangu korona. Ndizvo chaizvo, uye nenyasha dzaMwari, ndinotarisira kuva nemamiriyoni akati kuti ikoko. Uye zvino, ndinofanira kuti ndiende mhiri kwemakungwa, munguva pfupi iri kutevera. Uye zvino, sekuziva kwangu, imo mumisangano yedu chaimo, imbofunga ine zvazvo, ndave mumiriyoni yangu yechipiri, yemweya yevanhu, yandakawanira Kristu. Uye ndinotarisira kuona akawanda, mamiriyoni akawanda achaunzwa. Zvino, shumiro yerubhabhatidzo, uye zvino, urongwa, wekuona na nevanhu, nezvimwe, uye zvino izvi, zvinoramba zvichienderera mushure nemusangano. Kana nguva ipi, muri kudzoka kuti tizova nenhaurirano, muri mega, kana zvimwe zvakadaro, ingofonerai mumiririri, hama Mesiya vari pano, tinofanira kuva nemamwe marongero, atinofanira kuve nawo, tinozviziva izvozvo. Hama Mesiya, vanovanyora pasi, vanovanyora pasi, sekuuya kwavanenge vachiita, uye pandinongopedza kurongwa, wekuonana nevanhu, vose kana kwapera, ini, pandinodzoka, ndinovafonera ndovaudza, ndapedza neboka riye, anondipa rimwe boka idzva, ini hoyo, ndobva ndoenda, zvakare. Murukona, zvino, zvose zvinoshandwa kubva muhofisi iyo, uye, vanonyatsoziva marongero, avanonyatsovaita kuti vaunze mumwe nemumwe mukati, avo vanokwanisa kupinda, munoona, saka tiri kufara kwazvo, kuveneka hofisi, kadiki aka, kachishanda nenzira yakari kushanda nako, saka, ingori Butler 21519, uye, ndiyo, kana kuti, kana ukafonera Jeffersonville, ingondifonera, zvino iwo, vanopindura ikoko kuhofisi, uye maita henyu, nemutsa wenyu. Zvino regai, tisati tangovhura shoko rake, rakaropa fadzo, uye rangarirai mushure nekunge shumiro ino yangotiperei neshumiro yerubhabhatidzo. Billy achange ari pano kuti ape makadhi omunamato anhasi manheru. Zvino, manheru anhasi ari manheru echechi, sono manheru ruzhinji rwevanhu vemuguta vanenge vari kunze mumachechi avo nevakapoteredza muLouisville nekwakatenderedza. Vanenge vari mumachechi avo, saka, vachange vangori vekunze kunyanya. Nekudaro, ndofunga zvichida, tinokwanisa kuita mutsetse mukuru wekunamatira manheru anhasi. Tobva tanamatira mumwe nomumwe wavo, ndiri kuvimba kuti tichadaro. Tine makadhi akati kuti apiwa. Ndofunga usiku wapfuura, mushure meusiku wapfuura. Oh, ndakangonzwa sekunge, ndakanga ndichizonotora kumwe pekuya, oh, kugururuka uri wega, munoziva, hatinotaura nezvako, kungoona mutabhanakeri yedu ino iki, yakare. Shakare mwoko achisimudzwa mudenga. Ndineka mukomana kadiki pano. Anonyatsorika mukomana kazere. Joseph mudiki. Angori. Nemakore angaita matatu. Zvino vanhu vose vanga vachidanidzira. Iko. Hakana here kushetukira pakati. Panofamba nevanhu. Ndokukanda mwoko ako mudenga. Ndokutanga kudanidzira nekurumbidza ishe. Ipapo chaipo. Pakati. Panofamba napo nevanhu. Kunze uku. Uye ndinofunga mangwanani ano. Apinda zveimomo ndikanzvadzi kake kadiki. Ndokukaruma paruoko. Saka ndamudza kuti. Kudanidzira kwake. Hakuzonyatsoita zvakanaka. Kana achiita. Maitiro akadaro. Idi zvangu. Chuvanhu tudiki utwo. Tinonyatsokwanisa kukunakidza kwazvo. Handiti. Saka. Ndizvo chaizvo. Sazvanga zviri. Akangoona vamwe vese. Vachizviita. Zvino ndokufunga kuti ndizvo. Zvaanongofanira kuitawo zvakare. Uye. Zvichida. Obva angotevedzera ari mumashure medu nenzira yatainge tichiita. Zvino, tine shoko rake rakaiswa pano, rakavhurika. Zvino ngatitaurei naye pamusoro paro. Zvinokunga. Mwari vanodikanwa, apo tichiuya kwamuri iye zvino, tichiremekedza murunyararo. Takabengenuka, iye tiri mukutenda, tichitenda kuti imi munonzwa, uye muchadavira munamato.
Because we come in that all-sufficient name.
Nekuti tinouya nemuzita rakazvikwanira mune zvese remwanakomana wenyu Ishe Jesu anova iye asingakundikane. Zvino ndokupa vimbiso yekuti kana mukakumbira baba chinhu chipi nechipi muzita rangu ndichazviita.
Then we know that we will receive just what we ask for.
Tinoziva kuti tichagamuchira chaicho chatinokumbira. Nekuti tinouya nemuzita rake. Nekuti hatina rimwe zita ratingakwanisa kusvika kwamuri naro. Jehovha Mwari, samasimba mukuru. Uye tinouya nemunyasha dzake tisingapupure kuti tinokodzera chimwe chinhu. Asi nekuti akatireverera pakuti akafira isu. Uye akamirira zvivi zvedu. Uye tinonzwa kuti tinokwanisa kumira takaruramiswa mumaonero enyu kuburikidza nerufu rwake. Ndiko kutenda kwedu. Uye tisingakumbire chinhu chinozova chakaipa asi chinozova chakanaka kune mumwe nemumwe wedu. Naizvozvo Ishe Mwari, taurai nesu kuburikidza neshoko renyu. Uye mutaure nesu muinzwi iroro kuti tigokwanisa kunzwisisa. Uye tigoziva kuti tinova vakadzi nevarume, vakomana nevasikana vari nani sei. Tichiziva kuti gedhi guru riri uko pakufa. Kuti nguva yega yega hana yedu apo painorova tinenge tichisebera nekurova kwayo kamwe kugedhi iroro rinova richapinda nepariri tose. Uye ipapo tichiziva kuti mushure mekunge tave imomo hapachisina kana mumwe mukana zvavo zvakare wokuita yananiso. Hakuzova zvakare zvokuti tozokwanisa kuva nemukana uyu watinawo iko zvino. Uye tisingazive kuti angave rini apo tichayambuka mutsetse uyu. Mwari, uyai kwatiri nekukurumidza uye mutiunze kupfungwa dzatinofanira kuva nadzo. Uye tigoziva kuti tinosvika sei kwamuri nekukumbirira mhosva yedu pamberi penyu nekukumbira ngoni. Zviitei Ishe. Tiri vanhu vane zvishuwo. Tiri makwai ari kudanira kumufudzi achatitungamirira nemuhupenyu uye nekudzika tichipfuura nemumupata wemumvuri werufu. Sezvakataurwa naDhavhidhi wakare, handizotyi pandinosvika panzvimbo iyoyo nekuti mufudzi achanditungamirira kupfuura nemunzvimbo iyoyo. Kusvikira tsoka dzedu dzazorora dzakasimba pamahombekombe aya anobwinya. Uko kuchembera nekurwara nekusuwa nerufu zvichatiza kubva patiri. Uye tichave takasununguka ikoko nokusingaperi. Taurai Ishe. Akakamudikani kemumwe munhu kane maziso akajeka akagara pano pamberi pangu muwiricheya iyi. handisi kukwanisa kubvisa maziso angu pakare nhasi. Akaremadzwa zvakanyanya neporiyo iyi. Izvo zvakaitwa newakaipa kwaari. Oh, Mwari, unzai rudzikinuro kumudikani mudiki uyu. Zviitei, Ishe, kwete kuna iye bedzi, asi kune vamwe vari pano vakamirira. Regai Mweya Mutsvene wenyu uvasimudzire mudenga chaizvo mangwanani ano, zvekuti vanopfuura kuzunguza kwose kwekupokana ichidziviso chese chechivi, kuti Mweya wenyu Mutsvene ugokwanisa kufamba pavari nokuvapodza. Itai zvinhu izvi, Ishe, nekuti tinokumbira maropafadzo aya kuitira kubwinya kwenyu, muzita remwanakomana Jesu Kristu. Amen. Zvino ndasarudza musoro wenyaya mangwanani ano, uye imi machinda madiki, mundiregererewo nekutora nguva yese nevakuru, uye kirasi yenyu haipo pano kuti iveko mangwanani ano. Asi ndinoda kuti munzwewo zvakare zvandinoda kuverenga, uye ndinoda kuverenga mangwanani ano kubva muna Samueri wokutanga chitsauko 3. Ndinoda kutora musoro wenyaya, inzwai inzwi rake. Izvozvo zvinoita vasikana vadiki nevasikana vakuru, uye vakomana vadiki nevakomana vakuru vese. Rangarirai musoro wenyaya, inzwai inzwi rake. Zvino imi muri kuvhura mumagwaro kuna Samueri wokutanga chitsauko 3, ndiwo maverengero ainoita pandima gumi dzekutanga. Zvino mwana Samueri waibatira Jehovha pamberi paEri, asi shoko raJehovha rakanga richinzwika kashoma pamazuva iwayo. Pakanga pasina chiratidzo chaive pachena. Oh, ndikade sei kugara ipapa kweminiti zvichida pane imwewo nguva panongondibata. Regai ndingopaverenga zvakare ndima iyoyo. Zvino mwana Samueri waibatira Jehovha pamberi paEri, asi shoko raJehovha rakanga richinzwika kashoma pamazuva iwayo, nokuti pakanga pasina chiratidzo chaive pachena. Munoona kuti chiratidzo chii here? Zvino ishoko raJehovha riri pachena, maona, uye shoko rashe rainzwika kashoma. Zvino zvikaitika kuti nenguva iyo Eri wakati avata pasi panzvimbo yake, meso ake zvino akatanga kuona madzerere asingagone kuona kwazvo. Zvino mwenje waMwari usati wadzima mutemberi yaJehovha, pakange pane areka yaMwari, naSamueri akange avata pasi. Kuti Jehovha akadana Samueri, iye akapindura, ndiri pano hangu. Akamhanyira kuna Eri akati, ndiri pano hangu, nokuti mandidana. Zvino iye akati, handina kukudana, chivata hakozve. Iye akaenda akandovata. Ipapo Jehovha akapamhazve kudana akati, Samueri. Zvino Samueri akamuka akaenda kuna Eri akati, ndiri pano hangu, nokuti mandidana. Zvino akapindura akati, handina kukudana mwana wangu, chivata hakozve. Asi Samueri wakanga achigere kuziva Jehovha, uye shoko raJehovha rakanga richigere kuzarurwa kwaari. Zvino Jehovha akapamhazve kudana Samueri rwechitatu, iye akamuka akaenda kuna Eri akati, ndiri pano hangu, nokuti mandidana. Ipapo Eri akaziva kuti ndiJehovha wakadana mwana. Saka Eri akati kuna Samueri, enda chindovata hako. Zvino zvichaitika kuti kana iye akudana iwe uchati, taurai Jehovah, nukuti muranda wenyu, unonzwa, na izo zo Samueli akaenda akandovata panzimbo yake.
And the Lord came and stood and called as at other times.
Ipapo Jehovah akauya akamira akadana sepanguva dzimwe dzokutanga. Samueli, Samueli, zvino Samueli akapindura, taurai henyu nokuti muranda wenyu unonzwa. Inzwi raMwari kunzwa inzwi rake muzuva iro chaive chinhu chisinganyanyowanikwi. Munoona, pakanga pasina chiratidzo chaive pachena uye chaiva chinhu chisinganyanyowanikwi inzwi chairo raMwari, nekuti vanhu vakanga vabva vachienda. Vaive nechechi muzuva iro yakanga isingatomboteveri mirayiro yaShe. Vaive nemushumiri ainzi Eri, uye ainge abva pana Mwari nekungodzidzisa bedzi mirau yaidiwa kutendwa nevanhu. Kana zvisiri zvakafanana nokusvikira zuva rino, akangodzidzisa vanhu, uye akatora vaive vakanakisa kwaari, uye akaita kuti vana vake vatore nyama yakanakisisa kubva ipapo hochekeso, kubva pachipiriso, uye zvanga zvasvika pakuti chipiriso ndicho changa chava chinhu chikuru chacho. Uye Samueri asingorina hanya nenzira yaaibata nayo mirau yaShe. Zvino shoko raMwari chairo chaive chinhu chisinganyanyowanikwi. Ndiyo nzira yazviri nhasi. Tinoenda kuchechi, uye toona vanhu vachipinda mukati, uye vachifambisa chirongwa chikuru pakuti tinoda kuita sangano redu gore rino. Vamwe vakawanda kudai, unza tsamba yako kubva kune imwe chechi yako, uye ubatane nesu, uye nemasirogani akaita sokuti imwe zvemiriyoni muna 44. Uye nezvose zvakadaro, vanochema vachiedza kukura kudarika rimwe sangano riri pedyo. Zvino mukudaro, takaderedza zviyero pasi zvebhaibheri, takasuduruka ndokubva tatanga kudzidzisa zvinhu zvakasiyana. Vaprofita vakataura pamusoro pemazuva ano kuti apo ivo pakudzidzisa vachadzidzisa dzidziso dzevanhu, kwete dzidziso yaMwari. Zvino takaona zvakawanda zveizvozvo, uye zvakaenderera mberi kwenguva refu kusvikira nhasi shoko raShe rava chinhu chisinganyanyowanikwi, zvekuti mumwe womunhu anokwanisa kuuya oti, zvanzi naJehovha. Zvino takava nokutevedzera kwakawanda kweizvozvo. Satani anyatsori chaizvo pabasa. Zvino makore akawanda akapfuura, vanhu vaitya kutaura izvozvo kusiya kwekunge vari Ishe. Asi nhasi havatomborina hanya. Asi chinhu chisinganyanyowanikwi kunzwa inzwi raShe. Pamwe nokuwana munhu anokwanisa kuti Ishe vataura neni. Munoteresedza kuti pakati pevanhu zvachose kuti havachambonzwa nguva apo pavanoti Ishe vataura neni. Apo varume nevakadzi pavaisigara vachinamata usiku hwose, uye misha yavo yainge yakaiswa muhurongwa nebhuku raIshe, uye Mwari vainge vari vekutanga mumusha wavo. Munoona, tine zvinhu zvakawandisa zvatinoisa mberi kwaShe. Hamukwanisa kuva nemusangano wemunamato nekuti vaGodfrey variko manhero ano. Hamukwanisa kuva nemusangano wemunamato nekuti tinoda susi iriko manhero ano. Kana kuti imwe mhando yeupenzi husina maturo hwakadaro, zvinotora nguva, uye hatisisina nguva yekunzwa inzwi raShe. Uye avo vanozviti ndivo maKristu vanongopfuga mapasi ukamunamato kadiki seaka, sokunge kakagadzirwa kumba. Ishe ndiropafadzei ini nemhuri yangu. Mutichengetedzewo ave mangwana. Zvino mangwanani anotevera. Omuka zvinoti. Mutitungamirire muzuva rose. Muve nezuva rakanaka. Tinofanira kumirira panashe. Munoona, tinoita kutaura kwose. Hatimupe mukana kuti apindure achitaurawo kwatiri. Kuti kana taizonamata, tonamata kusvikira munhu wedu wemukati asvika muupo hwaMwari. Zvino zvadaro, tongozorora, toteerera kuinzwi rake. Asi, kwava nemanzwi akaishowanda nhasi anotora inzwi raIshe kubva kwatiri. Pane inzwi remafaro. Vanhu vakawanda vari kuriteerera. Apo pavanokwanisa kuenda vachiva nenguva yakanaka. Uye vazhinji vavo vari kutaura kuti maKristu, imwe mhando yerock and roll yekare iri kuuya. Havatombokwanisi kuteerera kune chine umwari. Vanoti, saka ndiri muKristu ndinofanira kuverenga ndima imwe chete mubhaibheri nhasi. Hongu, Jesu akachema. Ndizvo zvega, woenderera mberi. Asi chaizvo, kunyatsoenda pasi wonamata. Pane zvimwe zvinhu zvakawandisa zvokuita. Pane manzwi akawandisa munyika. Zvinhu zvakawandisa zvinokwezva maonero edu kubva pana Mwari. Uye nezuro, apo mudzimai wangu neni, tanga tamhanyira kuchitoro chikuru kundotenga magirosari. Uye ndaimhanya nekuti ndanga ndanonoka pandaidiwa. Uye nezvinhu. Uye ndichimhanya zvakanyanya. Zvino paiva nekakomana kadiki kanga kakamira ipapo kave kukotsira. Zvino kamwe kasikana kadiki kakauya naipapo kakapfeka kamudhebhe kadiki kanova kemumwe murume. Haifanira kudaro nekuti akagadzirirwa murume. Zvino Bhaibheri rinoti chinyangadzo mumaziso aMwari kuti mudzimai aupfeke. Uye akazadza pendi yakawanda iyi pano pamuromo. Uye maziso ake achinge akaita seave kuda kukotsira. Akati, ho, ndekupi kwakati kwakati kukakomana kadiki kai. Akati, unogotarisira sei kuti ndizive. Akati, unorangarira, handina kupinda kusvikira 6 o'clock mangwanani ano. Uye kakanga kasingapfuuri makore 12 okuberekwa. Zvino Jesu, pamakore 12, uyo aive muenzaniso wedu akati, hamuzive here kuti ndinofanira kunge ndiri pabasa rababa vangu. Ndosaka inzwi raMwari chava chinhu chisisanyanyowanikwi nhasi. Rakadzipwa nemamwe manzwi akawanda akasiyana-siyana. Zvinhu zvakawanda zvinodzimaidza pamwe nokubvisa. Zvasvika pachiyero chekuti manzwire edu ave nechiveve kusvikira tisisanzwe inzwi raMwari. Manzwiro edu apa patinofanira kuzvizunza uye mocherechedza kuti muri varume nevakadzi uye muri zvisikwa zvaMwari uye makaiswa pano kuti mushumire iye. Asi inzwi raSatani nevaprofita venhema, iva wechimanje-manje, sezvandaitaura mazuva mashoma apfuura, ndaiuya kuchechi ndokubva ndabatidza redhiyo yangu. Zvino ndakanzwa chirongwa chaibva kuLouisville chaiti icho vaidzidzisa vana vavo mumachechi kuti vangonwa zvishoma vachivaita vechimanje-manje kuti vasazozviita nokupfuurisa. Vanofanira kuvadzidzisa Kristu, kwete kunwa. Zvino izvozvo zvinoparadza nekuputsa nekukanganisa musha upi zvawo. Ko inzwi raMwari ringataure sei pakati pemhuri yave kudhakwa newhisky? Uye pfungwa dzavo dzaremadzwa nekuputa nekunwa uye vachiraradza usiku hwese. Varume vanomirira pana Mwari vanopinda muupo hwake uye kuuya muupo hwamwari zvakangofanana nekubuda panze rungwanangwana apo dova nemaruva zvinenge zvose zvichitapira paunouya muupo hwemunhu akadaro unoziva kuti vanga vaina mwari mudzimai wangu ati kwandiri tichiuya mangwanani ano ati Billy handitauri izvi kunakisa mumwe munhu asi ati manheru apfuura ndotenda kana kuti mamwe emanheru ati ndakagara nomumwe wevakadzi vechiamishi mudiki nemukadzi mudiki aive nekopisi diki mumusoro make ati zvino waikwanisa kuzviona kuti mukadzi uyu anga aina jesu nekuti aitapira mweya wake wainge wakapfava maziso ake akachena hapana chivi kana chimwe chinhu chekuhwanda shure kwacho kana chimwe chinhu anga ari muupo hwamwari manzwiro ake anga asina kudzimaidzwa nehwiski nefodya nemhando dzose dzezvinhu zvemunyika anga avandudzwa kubva muupo hwamwari achiverenga bhaibheri rake achinzvera shoko ramwari asi isu vemuamerica vechimanje-manje tinoitei uye vaprofita venhema kuseri kwepurupiti vachiti zvese zvakanaka ndiri kuita kunge ndiri mupfungwa yekutaura izvi kana ndiri kukanganisa mwari vandiregerere ndine chokwadi kuti vazhinji vavo havazive mwari uye ungano haizokwanisi kurarama zviri pamusoro pemufudzi wayo ndosaka gwaro richiti vafudzi ava vakaparadzira makwai zvakadini namo kwavari ndivo mapazi asingabereki michero achakwachurwa obva opiswa zvinhu zvakaisvowanda zvinodzimaidza manzwiro evanhu nhasi asi pakati pazvo zvese izvi zvisinei nekudzimaidza kwese neinzwi rega rega riri munyika nhasi mamwe acho manzwi emafaro mamwe acho manzwi azere zvivi kuti akwezve vanhu asi zvisinei kuti chingavei chaizvozvo chokwadi chamwari chinogara chiripo uyo achanzwa inzwi rangu nekunditevera varume nevakadzi vachanzwa inzwi ramwari mwari vachiri kumirira kutaura kumunhu wese anovhura nzeve dzake kuti anzwe inzwi ramwari kana munhu ari ani uye mufundisi nguva zhinji vanhu vanoti hamungaite izvi here hamungamhanyire kuno here hamungaite izvi here ndinoda kuzviita asi ndinofanira kugara muupo hwamwari kana ndichazoita chinhu chacho zvakanaka zvino vanhu voti hama Branham mumwe weavo anozvipatsanura kune vamwe hazvisirizvo ndinoda vanhu asi pangori nezviuru zvavo asi ndinofarira kugara naye kuti ndione icho chaanoda kuti ndivaudze pane imwe nzvimbo ingoteererai achava nechimwe chinhu chako chaanoda kuti uzive nezvacho mufudzi musambobatikana zvakanyanyisa asi kuti mugare muupo muchiteerera inzwi rake mwari vanogara nguva dzose vachichengeta shoko ravo uye hazvina basa kuti nguva dzingashate sei kuti chechi yako ingadzidzise zvinopesana nazvo sei jesu kristu achiri kungoda kutaura inzwi riya diki rakadzikama kuna ani nani achateerera kwaari achakagadzirira kuzviita kana tikangozvinyararidza asi tinomhanyiramo tichishushikana uye toti nai mufundisi ndingajoina chechi ino here unobva kuchechi ipi yakati ikati zvakanaka tiunzire tsamba yako ini zvangu ndingajoine chechi ino here hongu uya hako zvino tichangokusasa zvishomanana nemvura toisa zita rako mubhuku unobva wawana kodzero yekuyanana handiti vekirabhu yemasonic vane urongwa huri nani kudarika ihwohwo ichokwadi vekirabhu yemasonic nemamwe makirabhu ose akanaka asi zvakadaro haisi imba yamwari ndipo apo mwari vanotaura makirabhu iwaya anoedza kukuita kuti uve neunhu hwakanaka asi mwari vanokuita kuti uve hwakarurama kuburikidza najesu kristu mwanakomana wavo. Zino, ane kumbiro remutemo, wemazvibatiro kwazviri. Mwari, ane kuzvarwa patsva kwako. Asi teerera kuinzwi rake diki, rakadzikama, umwe nemumwe wenyu imi vanhu, vanopupura kuva maKristu, dzinyararidzei uri pamberi pake. Usaregere kuwacha, kuchikudzivisa, usaregere basa, richikudzivisa, asave nechinhu chinokudzivisa, usarege mumwe munhu achiziva zvauri kuita, ingoenda pamberi pake. Enda kumasango, pane imwe nzvimbo, tsaukira parutivi rwemugwagwa, enda mukamuri yepakavanda, wovhara mukova. Apo vana, vaenda kuchikoro, ipapo enda, pamabvi ako, wambonzwa mhando dzose dzemanzwi, kwese kwese. Asi ingoenda pasi, wobva wagara ipapo kusvikira manzwi aya, anyaradzwa, zvino iwe, wotanga kusimudzirwa, rinokushandura, rinokuita kuti, unge wakasiyana, sezvarakaita kuna Samueri mudiki, richaita chimwe chinhu pauri, kana ukangozviita. Zvino, rinokuita kuti uve zvaunofanira kuva, rinokuita kuti uve mhando yemuKristu waunofanira kuva. Zvino, ngatidzokerei tichibva kune zuva rino rechimanje manje kusvikira kune zuva rakapfuura. Ngatidzokerei kumazuva enguva dzepakutanga. Zvino, inzwi raMwari iri rakauya kuvanhu mumafambiro ose eupenyu mumazera ose. Zvisinei kana uri murimi, kana uri mugadziri weshangu, chero, zvaunenge ungori, Mwari, achiri kutaura, kana uri mutadzi, kana uri pfambi, chifeve, kana uri chidhakwa, kana uri chii, nhengo yemukereke, yemunharaunda, zvezita chete, zvezita chete, chero zvaunenge uri, inzwi raMwari rakangomirira kutaura newe.
I'm thinking now of Moses.
Ndiri kufunga. Izvezvi nezvaMozisi. Pakanga atove nemakore makumi masere okuberekwa. Uye ava nemakore makumi masere ekudzidziswa zveBhaibheri. Uye aiziva magwaro. Aiaziva zvakanyanya. Uye aiva nevimbiso kwaari yekuti aizova mudzikinuri wevanhu vake.
But yet, just knowing the scriptures and being
asi zvakadaro, achingoziva magwaro, uye ari nhengo yechechi, zvetsika yechechi, yechimanje manje, muzuva iroro, akatora nyaya yacho, ndokuisa mumaoko ake, ndokuedza kuzviita, akauraya munhu wemuIjipita. Unoona here zvaunoita, kana usina kuteerera kuna Mwari, unongozvivhiringidza. Uye kana diabhori, mangwanani ano akati, usabhabhatidzwa, mumwe oti, wozozviita pamberi apo. Mumwe oti, nyatsova nechokwadi kuti uri kuziva zvauri kuita. Zvino mumwe wacho oti, ucharasikirwa nenguva yakanaka. Nzira bedzi yekuzvigadzirisa, kuenda nazvo kushoko raMwari. Asi vanhu nhasi havachaita sokunge vanoda kuita izvozvo. Uye Mozisi akabvenga ari kuna vana rabhi vepamusoro-soro, asi vakange vazova vetsika uye vakatonhora. Akange anzwa nyaya yakaudzwa namai vake, uye kuti anga avigwa sei mutsanga, uye kuti makarwe aya mahombe akatadza kunobata sei, uye kuti ichiyerera ichidzika murwizi rwuya maive nekamwana kadikaka, uko ayo mazikarwe aya anga anyatsofuta. Izvi ndezvevana vadiki. Anga afuta nekudya vana vachechava. Vaiva nevakadzi, vaiva nemhino dzakakombama. Mapurisa echikadzi ainge asina kumbobvira aita mwana. Vainge vasingazive kuti rudo rwemwana rwaive rwakaita sei. Handiti, vaingoenda kunze uko, zvinovotora nekuuraya tuvana utwu tudiki, votokandira murwizi. Mazikarwe aye akange afuta netuvana utwu. Uye, zvisinei. Mwari vakaisa pamwoyo waamai kuisa mwana wavo murufu chaimo. Hamuone here kuti waiva mufananidzo waKristu? Akaenda murufu chaimo. Zvino, rimwe nerimwe remakarwe aya aiuya kukabhasikiti kadiki aka kaifamba kachidzika nerwizi, unoziva kuti sei aisakwanisa kuzviita? Sei aisakwanisa kudya kamwana kadiki aka? Aiva nengirozi yainge yakagara ipapo. Ibvai pano. Sei, Mwari vanorayira ngirozi dzavo kuti dzigotarira pamusoro pevanhu vavo. Usatyiswe mudiwa. Mwari ari kukutarisa. Diabhorosi angaedza kuita chimwe chinhu kwauri, asi Mwari vakuru kumupfuura. Maona, saka makarwe, anofanira kutiza kubva pakabhasikiti kadiki aka. Uye zvisinei, Moses aiziva zvinhu zvose izvi. Asi zvisinei, apera makore makumi mana ekudzidziswa. Zvino ipapo murenje, akaramba achiedza kutora chinhu ichi mumaoko make. Tinoziva Bhaibheri, zvinonzi naMwari zviitwe, uye zvisinei isu toti zvakanaka, iye zvino tichaita izvi, zvive nenzira iyi, izvozvi kungoti mazuva ezvishamiso haachisiko zvachose. Tinoziva hatitendi kuti tichiri kuaona zvakare, uye tinotenda kuti mazuva ezvishamiso akapfuura, uye kusasa kwakangofanana nekunyudza, uye Baba, Mwanakomana nemweya mutsvene zvakangofanana nezita raIshe Jesu. Uye saka tichango vazhinji vavo vari kungoenda nenzira iyoyo. Saka tichangoitawo izvozvo nesuwo. Mozisi akabenga ari murume wezvemauto, uye akafunga kuti nzira yainge akadzidziswa semurume wezvemauto kuti aikwanisa kungouraya vaIjipita ava neruoko rwake, zvinongofanana nezvakaitwa naMwari. Makambofunga nezvazvo here? Munhu wese anopomera Mozisi nekuuraya munhu mumwe chete. Zvino akazodzoka zasi ikoko nechizoro chemweya mutsvene achibva auraya zvose. Hapana akataura chinhu pamusoro pazvo. Akauraya hondo yose yaFarao, asi Mwari vaiva mazviri. Mwari vakanga vasiri mune zvepakutanga. Uye zvino Mozisi akati turuba kuzara nedzidziso yechechi, aizova Farao aitevera. Uye tinomuona nazvino asati aziva Mwari, asi mamwe mangwanani nechekuseri kwegwenga, murume mutano wemakore makumi masere okuberekwa, ndebvu dzake dzakarembera zasi zasi, akaona gwenzi raipfuta. Zvino akatsaukira padivi kuti aone kuti chii chaiitika. Zvino paakasvika pedyo negwenzi, akanzwa inzwi. Mwari vakatozomunyararidza kwemakore makumi mana vasati vakwanisa kuti vataure naye, uye hatikwanisi kugara takanyarara kwemaminiti gumi kuti Mwari vakwanise kutaura nesu. Pane zvose kutinhira neruzha zvatinazvo zvezuva rino. Uye zvisinei, Mozisi kwapera makore makumi mana akamira ipapo, uye ari muhupo wegwenzi iroro. Uye inzwi rimwe chete iroro rakamudainza, akaziva zvakawanda pamusoro paMwari mumaminitsi mashanu mushure maizvozvo kudarika kudzidza kwose kwaakanga adzidziswa mumakore makumi masere. Rakagadzira munhu akasiyana kubva maari. Richagadzira murume nemukadzi akasiyana kubva mauri. Kana ukamira wakadzikama zvakareba zvakakwana kuti unzwe inzwi rake sezvakaitwa naSamueri, mira wakadzikama usaite manyawi. Kana uchida chimwe chinhu chaMwari, mukumbire, ipapo womira wakadzikama. Zvinongoteerera woona kuti achataura kuti kudini pamusoro pazvo. Ingovhura mwoyo wako woti, ko zvodini Ishe Jesu? Ungogara ipapo. Kana akasakupindura maawa mashanu okutanga, ipapo mira imwe. Kana akasakupindura nhasi, achazopindura mangwana. Kana akasapindura svondo rino, achapindura svondo rinotevera. Gara ipapo kusvikira apindura. Inzwa inzwi rake richipindura mumwoyo mako richiti, hongu, ndini Jehovha anokupodza. Zvino zvinenge zvapera, unochikwanisa kuchigadzikana zvino. Maona, ndini Jehovha anoregerera zvivi zvako zvose. Zvino chienda, usazotadza zvakare, handikupomere. Zvino unogona kuchienda wasununguka, zvawave zvakanaka. Asi unoda kuti uve nechokwadi kuti wanzwa inzwi iroro richitaura. Mozisi akarinzwa akava murume akashanduka. Tarisai Isaya muprofita, semurume wechidiki akava nazvo zvakagadzirwa. Mambo mukuru aidikanwa Uziya, mumazuva iwayo murume wakarurama, murume wakanaka. Aida Isaya nekuti aiziva kuti aiva muprofita. Zvino saka aingozembera paruoko rwamambo zvose zvaaida. Handiti Uziya waimupa, uye nguva yose paida chinhu zvacho. Handiti mambo wakanaka aimupa. Asi pakasvika nguva iyo mambo akafa. Kubudirira kunogara nguva dzose kuchiparadza vanhu. Chinhu chakaoma kutaura, asi kubudirira kunotora munhu kubva pana Mwari. Mwari vakataura pane imwe nzvimbo muBhaibheri chimwe chinhu chakadai. Zvino akati, pandakakuropafadzai ndikakupai zvakawanda, hambai vevarombo uye musina chinhu, ndakauya kwamuri Uye, mukandinzwa nekundishumira. Asi pandakakurwa pafadzai ndikakupai zvakawanda. Ipapo makatendeudzira misoro yenyu kubva kwandiri. Ndizvo zvakaitwa neAmerica. Vakatendeudza misoro yavo. Ndizvo zvakaitwa nemachechi. Unokwanisa kugara kunze pamakona. Uye wova nezvivakwa zvakanaka zvikuru. Uye namamiriyoni amadhora akaiswa mairi. Nezvinhu zvose zvimbori nyore. Sezvazvinokwanisa kuva. Ndiko kusaka musina nguva yekunzwa inzwi raMwari. Asi mirirai kusvikira nguva ichauya. Apo pazvinenge zvatorwa. Zvino muchashuva kurinzwa. Zvinhu zvose zvichakanaka izvozvi. Asi nguva iri kuuya pazvinenge zvisisina kudaro. Saka Isaya aikwanisa kuzembera paruoko rwamambo. Uye aiva murume wechidiki aidikanwa. Uye muine mweya wakanaka waive mumurume wechidiki uyu. Saka mambo vaimuda. Uye rimwe zuva zvakanga zvakamutsigira zvakabviswa kubva pasi pake. Mambo akafa. Zvino akafa mambo. Ipapo Isaya aifanira kuchienda oga. Zvino ipapo akatanga kutarisa zvakamupoteredza ndokuona kuti vanhu vose vakanga vasina kuita samambo. Muchakavirwa kunze mamwe amazuva aya kubva mune vanosanganisira masangano. Akaita serino, ichauya nguva apo uchange uchifanira kuva nhengo yesangano kana kuti hauzokwanisi kunamata. Sezvamunoziva, rugwaro runoti zvichadaro. Izvozvi vanongokusekai chete, asi pachava nenguva apo achava nekurambwa. Nekuti munembo wechikara unofanira kuuya. Unotozofanira kupinda mumubatanidzwa wemakereke. Chikara sezvachiri muRoma kana kuti hauzokwanisi kunamata zvachose. Ndizvo zvinotaurwa negwaro. Ndipo apo haunofanira kuzochema sezvakaita Isaya. Zvino akaburukira mutemberi. Uye akazocherechedza zvino akasimudza maoko ake ndokuti, "O Ishe, ndiri munhu wemiromo ine tsvina." Unofunga kuti wakanaka, asi mira kusvika nguva iyi yauya. Ndinogara pakati pevanhu vane miromo isina kuchena. Chii chaakaita? Akasvika pakuperera. Zvino paunoperera pamusoro pechinhu ichi, chimwe chinhu chinoitika. Hauna kunyatsoperera zvakakwana. Zvakanaka, ndakajoina chechi. Zvatoita. Asi unofanira kuperera pamusoro pazvo. Unofanira kunyatsova unoda Mwari. Jesu akati, "Vakakomborerwa avo vane nzara nenyota yekururama, nekuti vachazadzwa." Asi kana chero bedzi uchiri kugutsikana nezvinhu zvemunyika, ko Mwari vanozotaura newe sei? Unoti, "Mwari havasati vambotaura neni." Sei? Iye anoda, asi wakanyanya kuzadzwa nezvinhu zvemunyika. Ndiro dambudziko redu nhasi. Tinoisa nguva yedu yose pazvinhu zvemunyika nemafaro enyika. Tosapa nguva kuna Mwari. Ichokwadi. Zvino, tinoona kuti Isaya akasvika pakuperera ndokubva adanidzira ndokureurura zvivi zvake uye ndokureurura zvivi zvevanhu. Paakapedza kureurura, akanzwa ruzha nechepamusoro pake. Zvino paakatarisa kumusoro, paiva nemakerubhi aibhururuka achidzoka achienda muimba iyi. Mapapiro akavhara zviso zvavo nemapapiro akavhara tsoka dzavo, uye achibhururuka nemapapiro achidanidzira, "Mutsvene, mutsvene, mutsvene, Ishe, Mwari Samasimba." Pari chinhu chaitora nzvimbo. Isaya akasvika pakuperera. Mwari vakasvika pabasa. Zvino Isaya ndokudanidzira, "Ndine miromo isina kuchena," nekuti inzwi rakanga richangobva kutaura rakamushandura. "Ndiani achatiendera?" ndizvo zvakataura inzwi. "Ndiani achaenda?" "Ndiani angada kumira mumukaha pakati peboka revadzidzi veBhaibheri?" "Ndiani achaenda muzuva ranhasi achitaura kuti ini ndichiri Mwari?" "Ndiani achaenda uye unopomera kusachena kwavo?" "Ndiani anonokoromorera pasi masangano avo uye ovaka masimba aMwari mupenyu zvakare?" "Ndiani achaenda?" Isaya akati, "Ishe, ndisati ndakwanisa kuenda, ndinofanira kushandurwa." Kumwe kwekutya kudiki uku pamwe nokushushikana kwaitofanira kumusiya. Saka ndizvo zvazvinoita nemunhu wega wega anodanwa naMwari. Unofanira kuberekwa patsva, kushandurwa nokuitwa mutsva, kwete kufungidzira, asi kubva pamwoyo wako. Chimwe chinhu chinonyatsotora nzvimbo. Uye imwe yengirozi, kana ukakumbira uchagamuchira. Imwe yengirozi yakaenda kuaritari yendarira uye ikatora mbato ndokusvikira ikatora zimbe remoto mupenyu uye ndokumhanyira kuna Isaya zvino ikariisa pamuromo pake ikati zvino wachena enda utaure shoko Isaya wakashandurwa mushure mekunge anzwa inzwi iri zvino mumakore ake okupedzisira akanyora bhaibheri rose rakazara akatangira muna Genesis ndokuperera muna zvakazarurwa mune mabhuku makumi matanhatu nematanhatu emubhaibheri mune mazvaputa makumi matanhatu nematanhatu aIsaya sei nekuti akasvika pakuperera munguva apo akaona richinyanyisa kudiwa Danieri zasi mubhabhironi sezvatakataura nezvake manheru apfuura akanga atsunga mumwoyo make kuti akanga asingazozvisvibise nedzidziso dzechibhabhironi asi rimwe zuva zasi ikoko Dhanieri wakapinda pakuve nezvaaida uye akaziva kuti aida kunzwa inzwi ramwari kunyange aiva nemagwaro asi aitoda kuti anzwe inzwi ramwari uye akaenda zasi kune rumwe rwizi uye haana kungoenda zasi ikoko uye ndokusiya akamisa ngoro yake zvino ndokugwada mapasi mutsanga ndokuti ishe mwari ndinoda kukunzwai muri kupi kwete hauzviite nenzira iyoyo Isaya akanga atora ngoro yake yevatyairi zvino ndokunge aenda zasi kurwizi zvino ndokuvati vadzokere ainge ari kuzogara kusvikira anzwa ndiyo nzira yacho akaperera pamusoro pazvo aitofanira kuenda kure achibva pamasoja ese nevanzveri venyeredzi vose nevarume vachenjeri vese vana chiremba vedzidzo yebhaibheri nevamwe vakadaro vaiedza kumuudza izvi ita izvi Dhanieri ita izvi Dhanieri asi akabva kwazviri zvese izvi ndiyo nzira yaunofanira kuita nayo zvino akadzika zasi kurwizi akagara ipapo kwemazuva makumi maviri nerimwe achiita mutsimba nemutumwa waJehovha asi tinokudzwa kuti akatarisa kunze pamusoro pemvura ipapo akaona mutumwa akamira negumbo rake panyika nepagungwa uye akasimudza maoko ake uye akapika neuyo anorarama nekusingaperi peri apo zvinhu zvakaonekwa naDhanieri pazvinoitika nguva inofanira kunge yapera akanga anonotswa mazuva makumi maviri nerimwe nekuda kwekuipa kwenyika uye kana anga akanonotswa mazuva makumi maviri nerimwe nekuda kwekuipa kwenyika mumazuva epezhia ko angava akadii muzuva ranhasi anganonotswa nguva yakareba sei asi kutenda uko kusingafi iyo nzara nekusvivira zviri mumwoyo wemunhu zvisingati kwete kuna mwari asi zvinobatirira kusvikira mwari pataura kubva kudenga haukwanisi kutamba neizwi neevhangeri iyi haisiye kutamba nayo inofanira kunyatsonanga pakachipikiri kagumi kubva mukagumi inofanira kuve yakakwana kana kuti handizvo uye hazvishande inofanira kunge yakakwana Dhanieri akanamata tinoona mubhaibheri munenge muchitsauko 8 muchitsauko 7 kana kuti 8 chebhuku remabasa kuti mumwe mufarisi mudiki wekuzviitisa aiva nezita rokuti Sauro anga akadzidza zvebhaibheri zvakanaka ainge agara ari pasi pekudzidzisa kwaGamarieri uye anga aine magwaro ese nemunzira chaiyo yazvaifanira kuva maererano nevakadzidza bhaibheri vemazuva iwayo akazviitisa nekuzvigadzira pachake zvino akaona vanhu vachiita chimwe chinhu chakanga chiri chemweya uye dzidzo yake yebhaibheri yekugadzirwa nevanhu yanga isingaenderane nazvo zvakafanana sei nezvanhasi akatendeka uye akaperera mumwoyo make sezvakaita vanhu vazhinji vanofunga kuti vanhu vakaberekwa patsva vanopenga vanofunga kuti kupodza kwamwari nemasimba emweya mutsvene chimwe chinhu chavanotaura pamusoro pacho asi ichokwadi saka paakanga ari munzira yake achienda kuDhamasiko rimwe zuva nezvaanga arayirwa zviri muhomwe yake kubva kuna bhishopi wechechi kuti aende zasi kunoparadza boka rose revaumburuki vatsvene vaizhambatata pamwe nokudanidzira nekusvetuka-svetuka nekutaura mitauro isinganzwisisike nekupodza vanorwara uye handiti iboka ramadhimoni ndizvo zvaitaurwa nevadzidzi vebhaibheri enda zasi unovasunga uye udzoke navo kuno vari mungetani chokwadi ndiripo pakukushandira ibishopi.
Oh,
iri zvangu. Oh, akanga ari munhu mukuru. Akanga aire DD, PhD, munoziva. Saka ainge asvetukira pabhiza rake uye achibva aenda nevamwe vaimuperekedza. Asi ari munzira yake kungaite kumasikati. Chimwe chinhu chakamupunzira pasi uye akahumburuka muguruva semunhu anopenga achipupa furo. Zvino akanzwa inzwi richiti, Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Chakanga chiri chii? Kwete kumwe kuta mudzidzi webhaibheri achitaura kwaari. Asi inzwi kubva kudenga. Ko, unonditambudzireiko? Uye akatendeuka ari muguruva uye kufinyama kwake kwese kwakazara guruva uye misodzi ichiyerera pamatama ake zvichira akati, Ishe, ndimi yani? Uye paakapenyerwa maziso ake akabva aita bofu sechiremwa remwa. Ipapo pakamira shongwe yemoto huru pamberi pake uye inzwi raibva mairi richiti, ndini Jesu wauri kutambudza. Dzidziso yako yakagadzirwa nevanhu yanga isiri iyo. Changa chiri chii? Panga pane chiratidzo chiri pachena. Shoko raMwari rakaitwa ramazviro kwazvo. Oh, hama! Ndizvo zvatinoda nhasi. Zvimwezve zvakaita saizvozvo. Ndinongoda kutenda Ishe ava vasikana vadiki vaiva mawhiricheya usiku hwapfuura vachiuya vachifamba nhasi vasisina mawhiricheya, saka vari kuenda. Ishe vakuropafadzei vasikana makagara apo. Chii chakazviita? Jesu mumwe chete akataura muinzwi rezvemweya kare ikako achiri kungotaura nhasi. Sauro, Sauro, unonditambudzireiko? Sauro akava murume akashanduka. Uye vanhu vanofanirwa kuti vashanduke nhasi pavanokwanisa kuona nekunzwa inzwi raMwari mupenyu zvichitaura sezvaakaita paaifamba muGarirea. Oh, chokwadi. Sauro, Sauro, ko unonditambudzireiko? Chii chakazviita? Akamuendesa here kuseminari ndokumudzidzisa imwe dzidziso yebhaibheri itsva? Kwete, ahana. Chii chaakaita? Akataura naye uye pakava neinzwi chairo raitaura nemugore. Chakanga chiri chii? Mwari mumwe chete akatinhira kubva mugomo reSinai. Mumisangano, munzvimbo uko mweya mutsvene kwaunouya, unonzwa inzwi remunhu rashanduka uye asingazivikana maABC. Asi Kristu anokwanisa kutora inzwi iroro otaura zvakavanzika zvaMwari samasimba. Zvinofanira kushandura murume nemukadzi wese anogara muupo hwake. Ndakanzwa inzwi akadaro. Oh, isu tinokotsira. Handitarisire kudaro. Ndinotofanirwa kuti zvinge zvichizojekeswa kupfuura izvozvo. Asi tinokotsira mumachechi edu, mudzidziso yedu yebhaibheri, mumafungiro edu uye nemunzira dzedu dzeupenyu kusvikira tinotadza kunzwa inzwi iri parinotaura. Oh, vanoti zvingange zviri zvepfungwa. Zvingangodaro, munoziva, zvingangova izvi izvo kana zvimwewo. Kodai Mozisi ainge akati, nhai, hameno kuti ranga risiri dhimoni, ranga riri mugwenziriya here? Anga pasina mubvunzo kuna Mozisi. Akanzwa inzwi. Kana ukati, oh, ingangova pfungwa yangu iri kunditaurira izvozvo. Kana uri mwana waMwari, unoziva kuti inzwi rake. Makwai angu anonzwa inzwi rangu. Makwai angu anonzwa inzwi rangu. Achaziva. Panga paine mumwe aiva nezita rainzi Petro, ainge aponeswa. Uye naiyewo akanga azadzwa nemweya. Apa iye aida kuramba akabatsirira patsika dzevakuru. Zvose zvaaiziva zvingadai zvaiva muno mushoko. Zvino rimwe zuva ari pamusoro pemba apo aida kuchengetedza tsika rega nyama, kudya chero nyama ipi zvayo uye nemasabata nezvimwe zvakadaro. Pane vanhu vakanaka vakawanda vanoramba vachiedza kubatirira pane zvinhu zvakafanana naizvozvo. Uye rimwe zuva pakanga ari pamusoro pemba akanzwa inzwi rakati usati izvo zvandakachenesa hazvina kuchena. Mwari, ndinoshuvira dai aitora boka nevaparidzi vari mumupata uyu pano uye wavaita kuti vazive kuti hatizi kupenga, hatizi vahumburuki vatsvene, boka remarara. Uyu mweya wamwari mupenyu uye varume nevakadzi vadhakwa nekunaka kwake. Hahuzi huroyi kana zvekuverenga pfungwa, ndiwo mweya wamwari mupenyu. Rega kubatirira patsika dzako dzevakuru. Zvino uteerere kuinzwi ramwari mupenyu, rinokushandura. Hauzova mumwe wavatambudzi, unozoda kuva mumwe wavo. Kana ukakwanisa kupfuurira zvidziviso zvedzidziso dzako kusvikira wava kuyerera muupo hwake uko, chimwe chinhu chinotora nzvimbo. Hauzotendi kuti mazuva ezvishamiso akapfuura. Unozotenda kuti hari ipo pano nekuti chimwe chinozoitwa pauri chokwadi. Choshandura munhu, ndizvo zvinogara zvichiita inzwi ramwari nguva dzose. Rinoshandura varume nemadzimai nekuvaita zvavanofanira kuva, kwete zvakaitwa nezvikoro nevadzidzisi, asi izvo zvavakagadzirirwa naMwari. Inzwi richitaura, ndakanzwa inzwi. Oh, ndingade sei kuenda muzviitiko zvangu pachangu, uye kuti mungade sei kuenda kuzvapupu zvenyu pachenyu, vazhinji venyu imi varume nevakadzi vakanzwa inzwi rake. Uye ndinorangarira ndichirinzwa pandainge ndichiri kakomana kadiki kuzasi chaiko mumakomo ekuKentucky, uye ndaifunga kuti yaive shiri yaive mumuti, asi shiri yakabhururuka ichienda. Akati, usatya nekuti uchazobva pano rimwe zuva, uye mondogara pedyo neguta rinonzi New Albany. Ndakanzwa inzwi rake paakati, usaputa kana kunwa kana kusvibisa muviri wako nevakadzi nezvakadaro. Hane basa rako rekuti uite paunenge wakura.
Oh,
achingori Ishe Mwari mumwe chete, uye unomunzwa awa yega yega achitaura kwauri mukakamuri kako kadiki kakavanda mukamuri yako yekunamatira. Wobuda pamberi peungano, zvino wotaura zvinoonekwa kuvanhu. Inzwi raMwari raisanyanyonzwika mumazuva aSamueri, ratonyanya kusanyanyonzwika muzuva ranhasi, nokuti pakanga pasina chiratidzo chiri pachena. Petro akanzwa inzwi ndokubva rashandura dzidzo yake yose yeBhaibheri. Akaenda akananga kumarudzi avo vaifunga kuti vaiva boka revasina kudzidza vakarambwa, asi inzwi raMwari, kwete kudzidziswa kwake, inzwi raMwari mupenyu rakamushandura. Uye zvino mumwe zvezvakare aiva nemurume akanaka imwe nguva muBhaibheri, aizivana pauzima naJesu, aimuda uye aitenda maari, achimunamata uye achitamba naye uye achienda muzvikomo naye nokudzika kurwizi achiraura naye. Aiva murume akanaka. Rimwe zuva Jesu paainge aenda, rufu rwakauya ruchiverevedza mukamuri yake. Zvino akange asiya chechi yechinyakare, iye nehanzvadzi dzake dzakaisvonaka, Marita naMaria. Uye vakanga vabuda nekuti vaimuda uye vachimutenda kuti ndiMesiya. Zvino nokudaro chechi yakanga yavadzinga nokukurumidza. Zvino murume wechidiki uyu akarwara zvakanyanya kusvikira afa, uye ainge atovigwa ava namazuva mana. Chii chakanaka chaizoitwa nedzidziso dzeBhaibheri ipapo? Zvaizobatsirei kuchechi yake ipapo? Asi paiva neinzwi raMwari panyika. Zvino akataura kuna Razaro, uye Razaro murume anga afa aora muguva akanzwa inzwi rake ndokubva abuda akararama zvakare. Ndainge ndakafa imwe nguva muzvivi nemukudarika. Wakanga wakafa muzvivi nemukudarika, asi rakanga riri inzwi raMwari rakati, uyai kwandiri imi mose makaneta uye makaremerwa, ndinokupai zororo. Ndakaona inzwi iri richitaura kuchirema richimutwasanudza. ndakaona inzwi ramwari richitaura kubofu. Maziso ake akabva avhurika. Kune vakufa vakazara nekenza. Kune vane maperembudzi vovaona vachidzokera kuve zvakanaka munyama, muhutano wakakwana zvakare. Ndakamuona achitaura kune vakasungwa nedoro nemapenzi nevakarambwa neboka remumashabhini, uye vachizova vakadzi nevarume kwavo, uye nevatsvene vamwari mupenyu, nekuti inzwi ramwari rakataura. Ndiro ratinoteerera nhasi. Regai ndivhare ndichitaura izvi. Pachauya nguva yekuti apo mweya wako unonombeya uchange watorwa kubva mumutumbi wako, uye uri parwendo kune imwe nzvimbo, uchidzengerera uko murima kana kuti uri muzvipfuva zvamwari. Inzwi iroro richataura zvakare, uye Bhaibheri rakataura kuti vose avo vari mumakuva vachanzwa inzwi rake, uye vachabuda, vamwe vachauya mukunyadziswa nekuzvidemba kusingaperi, uye vamwe vachauya kurugare nemufaro zvisingaperi. Mangwanani ano anokwanisa kuva nguva iyo yaunosarudza kuti uchateerera kune zvinotaurwa neterevhizheni here, kana kuti zvinotaurwa nebepa, kana zvinotaurwa nevadzidzi veBhaibheri, kana kuti zvinotaurwa naMwari. Regai ndikutaurirei sevanhu. Musateerere kune zvinotaurwa nechero chipi zvacho kunze kwezvinotaurwa naMwari. Mirira painzwi diki rakadzika mairi, uye iye achakushandura. Unoti, ndinoda kutenda, hama Branham. Ndinoshuva, ino ndaigona kutenda. Ndinoshuva, ino ndaikwanisa kuita zvimwe zvino. Asi haukwanise, sei, hauzvinyararidze nguva yakareba zvakakwana. Hausvike munzvimbo iyo yokuti kupokana kwese kwaenda. Paunopinda munzvimbo iyo, kupokana kunenge kwapfuura. Zvino, unenge wasununguka, uye unokwanisa kunzwa inzwi raMwari richitaura. Mwana wangu, ndini muponesi wako. Mwana wangu, ndini mupodzi wako. Haufaniri kuita zvinhu izvi. Ndakafa kuti ugova wakasununguka. Asi kana uchiri pasi pano mukudedera uku, wakasanganiswa nemhando dzose dzemanzwi, ingosvetoka kubva kwaari ese. Zvinondirangaridza nezvenguva yandakambenge ndiri mumakomo, uye handimbobvira ndakakanganwa zviitiko izvi. Uye pano angaita makore 10 apfuura kana asina hawo kuzowanda kudaro. Ndaibatsira vaJeffreys pakukokorodza, uye apo pavaiva nemunyu pamabhiza, uye ndaiaendesa pana mamwe mananzvo pandaikwanisa kuaronga uko mombe dzaiziva kwekuuya, kune chaiko kuda mamaira 90 kubva kunogara vanhu, kana kuti ndinoreva angaita mamaira 35 pamwe mamaira 40 kuenda kuKremlin, Colorado, uko kwaunosvika kukaguta kadiki kane huwandu hwevanhu hungaite 100 kana masere evanhu. Zvino ndainge ndine bhiza rangu, uye ndakanga ndabudisa mabhegi angu anotakurwa pamusana pebhiza asisina chinhu, uye tinotarisa patovhima mombe nyangwe nemabhainokura. Zvino ndakanga ndakochekera bhiza rangu pabazi, uye aitevera aive shure kwaro rinova riri bhiza racho. Bhiza rine bhera rinenge riri kumberi. Zvino ndakaenda pamusoro pezvikomo, uye kwakanga kwakazonaka. Yakanga iri nguva yepfumvudza, uye ndainge ndichitarisa mhiri kwemipata, ndichitarisa tumasaisai tuduku twemvura kure kwazvo. Zvino pandaitarisa painge pari pakati pemasikati. Zvino ndakaona chimwe chinhu chakandibata. Ndakaona vamwe amai vachitora vana vavo kubva mudendere ravo, imwe shiri yechapungu, uye chakafuridza namapapiro acho pose pamusoro pavo kusvikira chavaisa pamapapiro acho. Vakange vambobudiswa kudendere umu kumashure, asi chakavatora chikadzika navo mumupata. Vanga vasina kumbobvira vadzika pasi ikoko kumashure, ivo vanga vachidzidzira kubhururuka. Saka chakavasiya, ivo vakaenda havo vachitanhaura uswa, ivo vachidonhera mumwe pamusoro pemumwe, vakasununguka nokusununguka kwese. Zvino ndakagara ipapo ndakafunga, zvino handizvo here zvakangoita boka chairo remakristo rinotenda? Havanetseke. Sei vainge vasinganetseke? Vainge vasingafanire kutya chii zvacho, nekuti amai vakanga vadzokera kumusoro kuye ndokugara pasi padombo kuti vavatarise. Oh, izvozvo zvinongobva zvazvishandura saizvozvo. Paunosvika pakufunga, ko mufudzi nhingi nhingi vanozofungei kana zvikaitika kuti ndawana mweya mutsvene? Ko bishopi nhingi nhingi vanozoti kudini? Handina basa nezvavanotaura. Jesu wakafa uye iye akakwira masvingo emukubwinya zvino agere mumatenga ematenga hapachisina chinhu chakukanganisa ziso rake riri pakadhimba uye ndinoziva kuti anonditarira uye anokutarira zvino kana pakauya kana paiuya gava kana chimwe chinhu kuti chikanganise mumwe wevadiki ava handiti ivo zvaiva nani zvikarega hazvo anokwanisa kutakura gava muruoko rwavo muzvanza zvavo voritakura mudenga kuda zviuru zvakati kuti zvemafiti obva variregedza rinobva rapamuka kuita zvimedu mumhepo hapana chinhu chichatambudza vadiki ava mai ndivo vanoona nezvazvo hapana chinhu chichakutambudza usatye kutora mwari pashoko ravo ingodekara uye uve nokutenda uye utende ari kukurinda achaputsanya chii zvacho chinoedza kukutambudza oh chingakurwisa asi hachikwanise kukukuvadza nekuti zvinhu zvose iye anozvitendera hazvina mamwe maitikire nekuti zviri kushandira pamwe chete mukunaka kuna avo vanoda ishe hapana kukuvadzwa kungauya kwauri zvino saka mushure mechinguva pakauya dutu zvino apo pakatanga dutu rinouya nekukurumidza aya ekuchamhembe kakupenya kadiki kemheni teveri kuuya kwemhepo ichimhanya mamaira makumi matanhatu kana makumi manomwe paawa zvino maichapunguvaya ava vakaita kudanidzira kukuru ndokubva vaenda vachidzika mumupata uye kudanidzira kuya kwakaitei tuchabhungu tudiki utwu twaiziva inzwi ramai vatwo makwai angu anonzwa inzwi rangu akataura njodzi yakanga yosvika zvino hatina kuedza kuenda pasi pezvigutsa hatina kuedza kumhanyira mune mumwe murwi wemarara wakangomirira pana amai ndizvo zvinofanira kuitwa nemukristu kuona kuti mwari vachaitei pamusoro pazvo zvino paya amai ava vakuru pavakamhara pasi makumbo mahombe aya akada kudai vakadzika pasi sezindege zihombe riri kumhara pasi zvino vakakanda musoro wavo mumhepo vakadanidzira zvino ndokutambanudza mapapiro aya mahombe kunze angaite mafiti gumi nemana kubva kumucheto kusvika kumucheto akafara kunge kubva padanda iri kusvika pane iro tuzvapungu tudiki twose utwu twakangomhanya sekugona kwatwo kwese ndokusvetukira chaipo pamapapiro amai vatwo tukasverera pasi chaipo uye tukabatirira netumakumbo twatwo tudiki tukatora miromo twatwo tudiki tukabata rimwe reminhenga yakasimba mukati imomo amai vakangotitora pasina kuzunguzika kwemapapiro iwayo ndokukwira mudenga mumhepo iyoyo vakanyatsoenda vakananga mumatombo kunotuvanza kubva kudutu rainge rouya oh hama dutu rave pedyo kusvika inzwai inzwi rake riri kudanidzira kwamuri budai kubva mubhabhironi zvitsaurei musava vadyi vezvake vezvivi zvavo ndichakugamuchirai muchava vanakomana navanasikana kwandiri ndinozova mwari kwamuri ngatikotamisei misoro yedu kwechinguvana mukuvhara Amen. Mazvinzwa kaizvo. Ndicho chatinoti chiprofita muchechi. Pangava here evamwe pano mangwanani ano andinoziva kuti varipo. Vangati, Ishe Mwari, evaine ngoni kuneni. Kunyange ndakajoina chechi ndikareurura asi ini handizive kuti chii kuva ndakanyarara pamberi penyu uye nekunzwa inzwi renyu richinditungamirira nekundidzidzisa handingaziva zvokuita kana imi maizotaura neni neinzwi rinonzwika ndingade kukuzivai kuitira kuti muzokwanisa kutaura neni nekurayira nzira dzangu ungasimudza maoko ako here iye zvino uye woti mwari ivaine ngoni ishe vakuropafadzei kwese kwese maoko kwese kwese rambai makangoasimudza ndizvozvo chaizvo ishe ivaine ngoni kuneni ndinochido nemi zvakanyanya pangave nevamwezve here tisati tabvara mwari vanoona maoko enyu kumashure uko mudzimai nemose muri kumashure shure chaiko uye nevakamira mumitsara nezvakadaro mwari vanokuonai kunyange kusvika papuratifomu vakapoteredza kumusoro kuno
Samuel said,
Zino Samuel akati,
Eli, did you call me?
Mandidana here. Eli akati,
no, my son.
Kwete mwanakomana wangu. Handina kumbokudana.
That wasn't me that spoke to your heart, friend.
Uyo angasiri ini, ataura kumoyo wako, shamwari. Angari mwari, iwe, ingo taura uchipindura uye woti, muranda wenyu anonzwa, uye nditorei, muhutariri wenyu, nasi, mwari. Ndire gei kuva nasi, ndire wenyu zachose.
Eternal God,
mwari vano gara, nukusinga peri. Mudiwe mwea, uye musiki wezini zose. Hapo inzwiria dikira mwari raka zikama ilo raka taura na Samuel raka taura na Sauro raka taura na Petro raka taura na Danieli na Isaya mprofita na vose zichidzika nemusi zvarwa raka taura zvakare mangwanani ano mutabanakeri zvichida pangwe maoko makumi matatu kana kuti makumi mana kana kuti pangwe makumi mashanu evatadzi nenhengo dzechurch nevanhu vari kushoshikana vasimudza maoko avo vazhinji vavo vanga vari pano usiku hwapfuura uye vakanzwa inzwi renyu richiuya zvinonzwika uye zvino mangwanani ano inzwi rimwe chete iroro riri kutaura pasi pakadzika mumwoyo yavo vasimudza maoko avo nemaoko avo akananga kudenga vachiti vakakanganisa uye vanoda kuve vari zvakanaka makataura mushoko renyu kuti hapana munhu anogona kuuya kwandiri kusiya kwekunge baba vangu vamukweva kutanga uye vese vanouya ini ndinovapa upenyu husingaperi uye ndinozomumutsa pazuva rokuguma makazvivimbisa baba zvino tinodana pamuri semuranda wenyu kuti mupe kune ava vasimudza maoko avo upenyu husingaperi nemufaro usingaperi
and at the end of the road of life's journey, enter uye, into the joys of
the Lord. Granite
Father,
mazuva ose ehupenyu hwavo.
Uye, pamagumo,
emugwagwa werwendo rweupenyu, vapinde mumufaro yaShe. Zviitei baba, tinozvikumbira, muzita raJesu, uye nekuda kwaJesu. Amen. Vangani venyu vanomuda nemoyo wenyu wose. Ungori moyo wako wese.
Now in these little places here,
zino, munzimbo iki izi, zakaita se ino, ndangononoka, asi Bhaibheri rakataura kuti, tinongogara pamwe chete, munzimbo dzokumusoro kumatenga muna Kristu Jesu. Mweya mutsvene unoyewopinda mushoko, wofamba uchidzika nemuungano, uye unongokwanisa kutarisa paunomhanya napamusoro pavo. Uchivashandura. Sezvandataura, ndinotenda mumanyawi. Chokwadi, asi iwe chii. Munoona, manyawi haakushanduri. Manyawi anofanira kuenda mukati chaimo kusvikira abata hunhu hwako hwemunhu. Ndizvo zvinokushandura kubva mukuzara nezvivi. Ko mutadzi chii, uyo asingatendi. Pane vanhu vakawanda nhasi vane degree reBachelor of Arts, vane degree rachiremba, vane PhD, nevaviri vana LD pazita ravo, uye vachingori vatadzi. Vanoziva Bhaibheri kubva kuna Genesis kusvika kuna zvakazarurwa. Vanoparidza mupurupiti, uye vachite avo vasingatendi. Bhaibheri rakati, uyo asingatendi, akatopomerwa nechekare. Bvunza mumwe wevanhu ivavo kuti vanotenda here kuti mweya mutsvene ndewanhasi sei kwete zvachose ko unotenda here kuti kupodza kwamwari ndiko nei kwete zvachose zvino iyeye munhu asingatende ndizvo chaizvo kana mweya mutsvene uri mauri ko iye hapupurire here kushoko rake pachake uye kana mweya uri mauri uchipupura zvinopesana nezvinonzi namwari ichokwadi hausi mweya waKristu unokwanisa kuva nhengo yeChurch of Christ, asi hausi waKristu kusvikira mweya wako wava kuti amen kuvimbiso yega yega yakaitwa naMwari. Uye paakavimbisa, Petro akati pazuva rePentecost, akati, tendeukai mumwe nemumwe wenyu, uye mubhabhatidzwe muzita raJesu Kristu, kuti muregererwe zvivi zvenyu, uye muchagamuchira chipo chemweya mutsvene. Zvino, kana mweya wako uchiti zvanga zviri, zverimwe zuva, ko, gwaro, rakati kudini, nokuti vimbiso ndenyu, muJudha. nekuvana venyu nekune avo vari kure pedzindudzi kunyange avo vose zvavo vachadanwa naIshe Mwari wedu vimbiso imwe chete akati ndiri muzambiringa muri matavi uye kana iri iyo dzidziso yebazi bazi rekutanga bazi rechipiri rinofanira kuva nedzidziso imwe chete uye dzidziso imweyo inoburitsa zvibereko zvimwe chete uye panouya bazi rega rega pamuzambiringa rinoburitsa chinhu chimwe chete ndinofara mangwanani ano ndinofara chaizvo kuti ndinoziva kuti mweya wamwari mupenyu uchiri kutaura uye unotaura kuvanhu uye nokusimbisa shoko rake tiri kuenda mushumiro yekubhabhatidza munguva shoma inotevera kana wakasaswa kudirwa kana kunyikwa neimwe nzira isiri muzita raIshe Jesu Kristu unopikiswa kuti uuye kumvura zvino unoti hama Branham unoreva kundiudza here hongu hama kusasa hakuna kutaurwa nezvako mubhaibheri hapana nzvimbo mubhaibheri apo mumwe munhu akambosaswa zvinorangarirai izvi ndakabvunza padhesiki rino svondo rese ndiwanirewo pane munhu mumwe chete mubhaibheri akambosaswa kuti varegererwe zvivi zvavo akambodirwa kuti varegererwe zvivi zvavo kana kuti akambobhabhatidzwa nekunyudzwa muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene kuti varegererwe zvivi zvavo hapana kumbova nemunhu akambosaswa akadirwa kana kuti akabhabhatidzwa muzita rababa mwanakomana mweya mutsvene mukati mezvivharo zvese zvebhaibheri kwete changamire vainge vange pane vamwe vanhu vakabhabhatidzwa imwe nguva naJohani mubhabhatidzi uye vakanga vasina kubhabhatidzwa mune chero zita zvachose uye vakanga vabhabhatidzwa nemurume mumwe chete akabhabhatidza Jesu asi Pauro paakasangana navo muna mabasa 19 akavaudza kuti vaifanira kuuya vobhabhatidzwa zvakare muzita raJesu Kristu kana kuti havaikwanisa kugamuchira mweya mutsvene sezvavaiva Petro paakawana vamwe vakanga vagamuchira mweya mutsvene vasati vabhabhatidzwa zvachose akavarayira uye akagara navo kusvikira vazobhabhatidzwa muzita raJesu Kristu ndicho chokwadi shamwari ndinoziva vanhu vakawanda vanoti zvino hama Branham muJesus only hazvisizvo ndinongotenda magwaro handisi nhengo kune rimwe remasangano uye veJesus only havabhabhatidze nenzira iyoyi zvisinei vanongobhabhatidza zita raJesu bhaibheri rakati Ishe Jesu Kristu vana vana Jesu vakawanda asi Ishe Jesu Kristu mumwe chete maona maona Kristu ndiye Mesiya maona uye ndizvo chaizvo uye zvino shamwari dzangu iye zvino ndine muri pano mangwanani ano hamuna kumbobvira mabhabhatidzwa nzira iyoyi dai inzira mwari diki rakadzikama rataura pakadzika mukati mumunhu wako wemukati uye hazvina basa kuti bhishopi kuti chechi kana kuti chimwe chinhu zvacho chinoti kudini uya uteerere Ishe ndiyo rayiro yangu kwamuri uye zvino hama Nevo vachaenda mukamuri iyi kuti vandogadzirira shumiro yekubhabhatidza uye avo vari kugadzirira zvinhu vamwe vevakuru vachaenda neni ndichava nemi imomo muminiti inotevera asi ndinoda avo vari kuuya izvozvi patinenge tava kuzoimba ndinonzwa muponesi wangu achidana ndichaenda naye zvisinei kuti ichechi ipi ndichaenda naye zvisinei kuti chero munhu upi hake ndichaenda naye nzira yese regai varume vaende mukamuri iyi uye vakadzi vaende mukamuri iyi tichiimba zvino zvadaro tichazosunungurwa kuenda zvinotenderwa muchinguva chidiki zvino zvakanaka tese pamwe chete zvino ndinonzwa muponisi wangu achidana zvino varume endai kuno vakadzi nechekuno uku wangu mupo vamwe vakadzi endai umu nevakadzi ava ndapota ndinonzwa muponesi wangu wanzwei inzwi rake tora muchinjikwa wangu zvino utevere unditevere uko iye zvino unonyatsorevesa here ndichatevera kwaanonditungamira ndichatevera kwaanonditungamira ndichatevera ndichaenda naye naye nzira yose. Zino, chitaura izi, shamwari, ndanzwa inzwi, uye dai inzwi iri, isina kutaura maererano, ne inzwi ramwari, pano, inzwi risiri iro, asi, makwai angu, anoziva inzwi rangu. Unokwanisa kuuya sei? Hecho chikonzero chaunouyira. Nokuti zita rako rakaiswa mubhuku reupenyu regwayana nyika isati yavambwa. Bhaibheri rakadaro. Funga nezvemunhu akagara uye achiziva kuti ichi ndicho chokwadi cheevhangeri uye nazvino pachingori nechimwe chinhu chakavabata nokuziva kuti zvichida zita ravo harina kuiswamo. Zvino zvichazodini? Vanondinamata pasina, maona, pasina, oh, unoti, diri murume, akatendeka, diri uyo akatendeka, izozo, hazvina kana chinhu chimwe chete chekuita nazvo, vanondinamata pasina, vachidzidzisa, sedzidziso, iri mirayiro yevanhu. Ndakuudzai, hapana munhu akasaswa kudirwa, kana kubhabhatidzwa muzita rababa mwanakomana nemweya mutsvene, mubhaibheri, rinzvere, upa wani, kana zvirizvo, uya undiratidze. Papurati fomu usiku wanhasi, zvino kana wakaitwa nenzira iyoyo, uri kutevera tsika dzevanhu. Uye kana mumwe munhu akakuudza, zvakanaka, iwe uya mberi kuno, obva waita kureurura kwako, unobva wagamuchira mweya mutsvene ipapo. Hazvisi izvo, idzidziso yakagadzirwa nevanhu. Pane rubhabhatidzo rwemvura rwenhema, pane rubhabhatidzo rwemweya mutsvene rwenhema, diabhorosi ava kuutevedzera nekuti. Unoita zvekunamata. Kaini, baba vake vaiva munamati. Sezvatakapfuura nemazviri. Mbeu yenyoka ichiri kungoenderera mberi. Uye mbeu yemudzimai kuburikidza naKristu ichiri kungoenderera mberi. Asi hapana munhu anokwanisa kuuya kusiya kwekunge baba vangu vamukweva. Zvinofunga nezvevamwe vakagara pano mangwanani ano. Vanoziva kuti vakabhabhatidzwa zvenhema muchitendwa chemunhu uye zvisiri maererano nebhaibheri. Uye kuberekwa kwako kwekutanga kwekupupura hakusi iko. Zvauri zvingazove zvakanaka sei, kunze kwokunge wadzokera kumashure wotanga zvakanaka, unorangarira svondo rino rakaparidza, zvanga zvisina kudaro kubva pamavambo. Zvino, uye kana, uchikwanisa kunzwa inzwi richitaura newe, ndimwari, nekuti rinoenderana negwaro, kana risingaenderane, zvino pane imwe mhando yeinzwi, risiri iro, riri kutaura newe. Asi inzwi chairo, rinokutaurira kuti utevere mirau yeBhaibheri. Hapana kusasa, hapana kudira, hapana zvenhema, uda zvizere utevere mirau yeBhaibheri. Zviite ishamwari dzangu, ndange zvikatora zvese, handina basa kuti, zvingakutorerei, ndichaisa padivi zvese kuti nditevere Ishe Jesu. Inzwai inzwi rangu, makwai angu achadaro, uye achauya kwandiri, uye vose vanouya kwandiri, ndichavapa upenyu husingaperi, uye ndomumutsa mumazuva ekupedzisira. Ndizvo here? Hezvino izvi, haipo pamwe chete nemagwaro, hapana anokwanisa kuramba izvi. Ndizvo chaizvo, hapana anokwanisa kuzviramba. Hezvino izvi, musimba remweya, uchiita zvinhu zvimwe chete, zvakaitwa naJesu. Heunoi ari pano, pamufananidzo, shongwe yemoto imwe chete, ichifamba, zvibereko zvimwe chete, mweya mumwe chete, uine manyawi, mamwe chete, maitiro mamwe chete, zviratidzo zvimwe chete, zvishamiso zvimwe chete. Hezvo kaizvo, inzwa, inzwi ramwari, mangwanani ano.
And the boy said, Samuel, he said, yes.
Zvino inzwi rakati, Samuel, akati, hongu ishe, ndiri pano, muranda wenyu ari pano, muranda wenyu ari pano, ndichatevera, Mwari varopafadze mudzimai uyo, ndicha, unoti, hama Branham, unozviita kuti zvisimbe zvakanyanya, ndinorevera kuti zvisimbe, zviri pakati peupenyu nerufu, saka ndinofanira kuzviita kuti zvisimbe, ishe vave nemi, ndiwo munamato wangu wakaperera. Zvino, vasati vabvisa midziyo yemuchivakwa pano kuti vave kuitira kuti mukwanise kuona rubhabhatidzo, nzvimbo yakazaruka panguva dzose. Ndinoda kuverenga zvimwe kubva mumagwaro chaimo kuti mugoona kuti ndiri kuverenga. Jesu Kristu, muchitsauko 16 chamutsvene Mateo, ndinotenda, akaudza Petro, ndinokupa makii eumambo hwekudenga, chero chamunosunga panyika, chichasungwa kudenga, chero chamunosunungura panyika, chinosunungurwa kudenga. Munozviziva mese? Pazuva rePentecost, apo, umambo waMwari hwakanga hwauya muuzaro hwesimba rawo. Munozvitenda here? Petro akamira. Zvino Jesu, paakamuka kubva kuvakafa, akanga asina makii eumambo. Ndizvo here? Aiva nemakii erufu neHadhesi, kwete makii eumambo. Uye hezvino izvi zvaakataura, paaiparidza, uye vainzwa zvinhu izvi, uye vainge vaomesa mwoyo yavo. Hezvino ichaizvo, zvakataurwa naPetro. Zino teerele sai, nichiverenga magwaro, kutimugo mzgisisa, babasa chitauko tu, rangarirai, bangani vakangawari pano kuti, bangwe marizo, zanga zisina kudaro, kupapa mabambo. Kati zokerei kumabambo tuone kuti, rubabatizo, kubabatiza, chimbori chicha izo, tinofanira kubabatiza sei, kusaswa. Kudirwa, kana kuti muzita ra baba, mwanakomana, mweya mutsvene. Rangarirai, ndakapikisa, chero upi hake mushumiri, chero upi hake bishopi, chero ani zvake, kupi zvako, nguva ipi zvayo, kuti aniratidze gwaro rimwe chete, apo chero munhu, akambosaswa, akadirwa, kana kuti, akababatizwa muzita ra baba, mwanakomana, mweya mutsvene, kuchakavhurika. Hazvisi mumagwaro. Kwete, chitendwa chenhema, chakagadzirwa, chakatangwa nechechi yekatorike, kusasa. Kwakaitwa nechechi yekatorike, angaite makore mazana matanhatu mushure mekufa kwemudzidzi wokupedzisira. Zvokuti baba mwanakomana mweya mutsvene zvakatangwa panguva imwe chete nekuti vanhu vechikatorike vanonamata vana Mwari vakasiyana-siyana uye vakaita utatu humwe hwehofisi dzaMwari. Havazi vana Mwari vatatu, baba mwanakomana mweya mutsvene. Ichocho chihedheni, kuna Mwari mumwe chete. Usave nevamwe vaMwari kunze kwangu. Inzwa iwe o Israeri. Ndini Ishe Mwari wako, Mwari mumwe chete. MuJudha akati bvunza, ndeupi Mwari wenyu? Baba, mwanakomana, kana kuti mweya mutsvene, angori nemumwe wavo. Mahofisi matatu, ayo Mwari mumwe chete, akashanda ari maari, achizviratidza pachake, kutanga muna Baba, aisakwanisa kubatika. Akarembera pagomo, nyange kana mombe, kana muka, yaibata gomo iroro. Eifanira kuurayiwa. Zvino akazouya pasi nekuti iye haida kunamatwa. Akasevera pedyo navanhu nekuti akazova mwanakomana wemunhu. Mwari aiva maari. Uye paakaita izvozvo zvino akati, kanguva kadiki uye nyika haizondiona zvakare, asi imi muchandiona nekuti ini chisazita singwi ndinenge ndinemi kunyange mamuri kusvikira kumagumo enyika. Akati, ndinobva kuna Mwari, chii, chongwe yemoto, ndinodzokera kuna Mwari. Akazviita, akazviita. Zvino paakazviita, akadzokera kuna Mwari. Zvino, tinoona Pauro muchidzidzo chedu mangwanani ano, ari munzira yake kuenda kuDhamasiko, uye akawana Pauro ari zasi munzira, ndokubva amurovera pasi. Zvino Pauro, paakatarisa mudenga, akanga ari chii, chongwe yemoto zvakare. Chiedza chakapofomadza maziso ake. Tarisai zvakaitwa naJesu paakanga ari panyika. Ndokuudza mukadzi zvivi zvake. Akaita zvinhu zvose izvi. Uye ndokuti, hapana chandinoita kusiya kwekunge baba vandiratidza kutanga. Vakamubvunza vakati, ko, vadini vaenda zasi uko, vanopodza vanhu avo zasi ikoko. Akapfuura nemumhomo huru, umo, meta makumbo, zvirema mapofu, nevakaoma mitezo. Akapodza murume aiva nedambudziko reprostate kana zvimwe. Ainge akarara panhoo. Ndokuti, se usingapodze boka ravo rese. Iye akati, zviro kwazvo, mutsvene Johani 5:19. Zvino, zviro kwazvo, ndinoti kwamuri, mwanakomana haakwanisi kuita chinhu maari, asi izvo zvaanoona baba vachiita, ndizvo zvinoita mwanakomana. Yepano auya zvakare, mumazuva ano okupedzisira, nyika yezvesainzi haikwanisi kuzvipikisa. Chechi haikwanisi kuzvipikisa. Hezvino izvi pano, zvadzoka zvakare muchechi. Uye zviri kuita chinhu chimwe chete. Mweya. Mwari vanoda avo vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Heunoi pano. Hezvinoi izvi zvaakataura pazuva rePentecost, Petro achiparidza. Uyu Jesu wakamutswa naMwari, uko vari, isu tose tiri zvapupu zvake, tiri zvapupu here? Nokuti akati asimudzirwa, kurudyi rwaMwari, apiwa naBaba chipikirwa chomweya mutsvene, akadurura izvi. Zvamunoona nezvamunonzwa iko zvino. Nokuti Dhavhidhi haana kukwira mudenga, asi akati, amene, Jehovha wakati kuna She wangu, gara kurudyi rwangu, kusvikira ndichiita vavengi vako vave chitsikiro chetsoka dzako. Zvino imba yose yavaIsraeri ngaizive kwazvo kuti Mwari vakamuita uyu Jesu mumwe chete wamakaroverera pamuchinjikwa, zvose Ishe naKristu. Zvino vakati vachinzwa izvozvo, vakanga vari vanhu vainamata. Vakati vachinzwa izvozvo, vakabayiwa pamwoyo. Vakati kuna Petro nekuna vamwe vaapostora, varume hama, tichaiteiko? Tongoenda hedu here tova vanhu vakanaka? Kwete, kwete, tarira, Petro, wave nemakiyi okuumambo. Zvino zvaunovaudza, Mwari vakati, ndinozvisunga kudenga kana wazvisunga panyika. Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nemumwe wenyu Ababa tirwa nezita ra Jesu Kristu kuti mukanganwirwe zvivi uye muchagamuchira chipo chomweya mutsvene nokuti chipikirwa ndechenyu navana venyu navose avo vari kure kunyange naavo vose vanozodanwa naShe Mwari wedu. Rimwe zvegwaro makore makumi matatu nemaviri mushure meizvozvo Pauro kuno muchitsauko 19 Pauro akati agura namativi enyika ekuEfeso akawana vamwe vadzidzi. Zvino akati kwavari makagamuchira mweya mutsvene kubva zvamakatenda. Mabhaptisti, regai zvinyure mamuri. Makagamuchira here mweya mutsvene kubva zvamakatenda? Kuzvarwa kwete kupupura. Hatina kutongoziva kuti mweya mutsvene uripo. Zvino akati unani makabhabhatidzwa norubhabhatidzo rwupiko? Vanga vabhabhatidzwa nerwaJohani. Pauro akati kwavari Johani zviro kwazvo akabhabhatidza rwekutendeuka kwete kuitira kuregererwa kwezvivi, rwekutendeuka achiti kuti mutende kuna iye wacho anozouya, iye muna Jesu Kristu. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakabhabhatidzwa muzita raShe Jesu Kristu. Zvino Pauro akati aisa maoko ake pamusoro pavo, mweya mutsvene akauya pamusoro pavo, vakataura nendimi uye vakakudza Mwari. Zvino regai ndikutorei Pauro achivhara tsamba yake vaGaratiya 1:8. Kunyangwe isu kana mutumwa anobva kudenga akakuparidzirai imwe evhangeri inopesana neyamakanzwa kare, ngave kwamuri chituko. Ndingaenda nemi zvakare kuna vaKorinde chitsauko 14:38 payakati kana munhu achipupura kuti ndiri womweya kana ndiri muprofita, ngaatende kuti izvo zvandino kunyorerai mirayiro yaShe. Asi kana iye asingazivi, muregei asingazivi hake. Tichazoitei pamusoro pazvo? Umbo hwose ndakanga ndiri munzvimbo yenyu uye ndisina kubhabhatidzwa maererano nerubhabhatidzo rwechikristu, ndisinei kuti chechi yangu yaifungei kana kuti mai vangu vaifungei. Ndinoda kuziva zvinorayirwa naIshe wangu Ishe Jesu zvava zvinhu zvino, uye ndinonamata kuti imi mushande pamwoyo woga woga uye mupe ava vari muchidziva kuti vabhabhatidzwe mweya mutsvene vachimirira pamuri.
May I not be guilty, but free from the blood of all men, not standing by some tradition or some denomination or organization, but standing by your word. Amen.
Muzita raJesu, tinoisa ungano kwamuri, kuti pazuva iroro, Ishe, ndisave ndine mhosva, asi ndakasununguka kubva kuropa revanhu vese, ndisingamire pane dzimwe tsika kana rimwe sangano kana chechi hurongwa, asina kumira neshoko renyu. Ameni.